Thank you, Brother Williams. Greetings, Brother Shalano.
Maita henyu, Hama Williams. Kwaziso, Hama Shalano ni mzimai wavo. Yevanu wose wali pano pa mabiko aya manero ano. Zvirokwazvo mukana mukuru kuva pano. Ndanga ndichitarisira nguva ino kubvira patakatanga nenzira iyi. Uye ndinoda kutenda mudzimai uya handisi kukwanisa kufunga zita rake. Bili achangonditaurira uyo andipa bhokisi rezvihwitsi zvepakisimusi uye ndokungoriunza uko kumotokari munguva shoma yapfuura. Hanzvadzi yacho handisi kukwanisa kufunga zita rake. Anobva muno mucalifornia. Ndicho changa chiri chipo changu chokutanga chekisimusi. Saka ndinokutendai nokuda kwacho. Zvino manheru ano ave zvino mutuson maminitsi gumi tadarika nguva dzepfumbamwe, asi ndinofunga angori maminitsi gumi tadarika nguva dzesere kuno. Saka isu ndine kamwe kamanzwiro pakati pevanhu, ndinotitorei nguva yakareba kana ndichiparidza. Saka ndine tariro. Maita henyu vakadai vamwe vanhu vakanaka vari muno, ndinokutendai. Asi ndangoti perei zvishoma nekuparidza potso. Manheru ano ndanga ndiri kuenda kwenguva refu kubva kuShreveport nekupfuura nemunyika ndichiuya kuno usiku uchiteverwa neumwe usiku. Zvino unozongoti zunzikanei zvishoma? Zvishoma unoziva, uye nekutonhorwa. Zvino pahuro pako panoshoshoma. Ndakatangira kuShreveport ndakarasikirwa nevhudzi rangu apo pandainge makore mashoma apfuura. Zvino ndakanga ndiine kachibenga kebvudzi kandaisa kana ndichiparidza kunyika yekuchamhembe kuitira kuti ndisabatwe nedziwa. Ndakaenda kuShreveport. Zvino ndokukakanganwa. Zvino ndakabatwa nedziwa zvakanyanya. Iyo mhepo yainge ichiuya yakananga sezvizvi. Zviro kwazvo hamutongozivi. Rakabviswa netsaona uye ganda richakapfava. Zvino ndikakungodikitira zvishoma. Zvino ndatonyatsove nazvo pahuro. Ndakatozopfiga misangano yakawanda. Saka ndakati shoshomei zvishoma manheru ano. Ndinoda kuti takava nenguva inoshamisa tichiuya kuno disney kumisangano. Manheru apfuura takava nenguva inoshamisa kumusoro nehama kumusoro mumwe musangano. Uye saka takava neungano huru ikoko nehuwandu hunoshamisa. Vanhu vacho vachinyatsoremekedza uye vakanaka. Saka zvinondiita kuti ndinzwe zvakanaka kwazvo uve chikamu cheFull Gospel Businessman. Kwanga kuri ndine mharidzo yandinonzwa yakabva kuna Mwari. Hainzwisisike zvishoma kune vamwe vanhu uye handikwanisi kuzvibatsira kuve zvinodarika. Ndinofanira kungove zvandiri. Uye isu handireve kuti ndinenge ndakasiyana kungoti bedzi ndiri kurarama panguva iri kushanduka. Tiri chero bedzi uri kuvaka mudhuri wakatwasuka, zvose zvakangonaka. Vavaki vanogona kungoenda vachidzika nemutsara, asi kana wava kuchifanira kutora kona ndiyo iyo nguva. Zvino hatisi kuvaka mudhuri, tiri kuvaka imba, muri kona. Saka makona aya anofanira kuuya. Akauya muzera raMartin Luther, John Wesley uye nemuzera rePentecost zvave pano zvakare. Saka isu zvakaoma kutora kona, asi ndinotenda zvikuru nokuda kuna Mwari. Nyangwe zvanga zvakakwasharara hazvo, vanhu vadairira zvizere. Saka tinotenda zvikuru, tinotenda mumwe nomumwe wenyu. Uye zvino tisati tazarura bhuku, ngatitaurei nemunyori kana muchida kwekanguvana apo tichikotamisa misoro yedu. Mwari vanodikanwa, tinopa kutenda kwamuri manheru ano nokuda kwemukana wekuziva Jesu Kristu muponesi wedu. Mwanakomana wenyu, mukuregererwa kwezvivi zvedu pachena uye nokuziva kuti ropa rake rakakwana iro rakafukidzira zvivi zvedu zvose pamwe nokudarika kwedu. Zvakanyatsodzimwa ndokuiswa mugungwa raMwari rekanganwiro. Zvino mwenga wake uchamira pamabiko emuchato akachena asina kusvibiswa kuroorwa nemwanakomana waMwari. Tinokutendai zvakadini nokukwanisa kuzere uku uye nekutenda kwekuziva kuti hativimbe nekugona kwedu pachedu, asi mune zvaanotigonera zvoga nokuda kwezvaakatiitira. Tinotenda zvikuru. Tinokutendai nokuda kwedu budiriro yakaitwa nehama mhiri kwemakungwa pamwe nekunyika dziri ikoko uko kwavaine nzara nenyota yaMwari. Ndinonamata Ishe kuti kana vakadzokera zvakare, kuti vana ivavo vavakaunza muumambo vachange vave vana naamai, vana ambuya navana sekuru vevana vavanounzawo zvakare. Zviitei Baba. Tiropafadzei pamwe chete manheru ano, uye dai Mweya Mutsvene watipa zvinhu izvo zvatiri kuda. Pfigai miromo yedu kuzvinhu zvatisingafaniri kutaura, uye mugozarura mwoyo yedu kuti igamuchire zvamunotitaurira. Zviitei Baba, nemuzita raJesu tanamata. Ameni. Zvino ngatidzarurei mubhaibheri kuti dzidzo chiduku chandiri kuda kutaura nezvacho kwechinguva manherwano uye chinowanikwa umo muna mutsvene Mariko chitsauko 10 uye ndanga ndine makore mashoma apfuura andaiti ndichitaura ndaisatombonyora kana karugwaro ndaizvirangarira uye ndainge ndisingatombotora magirazi kuti ndizviverenge kubva mubhaibheri asi kubvira ndakadarika 25 kaviri uye zvave kunditi omerei zvishoma kuita sezvandaimboita uye zvangofanana nemotokari yasakara asi ndichiri kumhanya ndiri kuda kuramba ndichienda mberi kusvikira zvave ndaenda kunorasirwa migweje kuti ndinoumbwazve zvakare ndiyo vimbiso. Mutsvene Ruka chitsauko 10 uye kutangira pano ndinotenda kuti ndati ndima 21 kana ndikagona kuiwanawo pano pane imwe nzvimbo ndakanganisa ndimutsvene Mariko ndine urombo. Mutsvene Mariko chitsauko 10 uye 20 kutanga nendima 21 ndinoda kuverenga ngatitorei ndima 17 waro. Zvino vakati achienda kunzira pakauya mumwe achimhanyira akapfugama pamberi pake akamubvunza achiti, tenzi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Jesu akati kwaari, unondiidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, uye iye anova Mwari. Mirayiro unoiziva: usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nhema, usanyengera, kuudza baba naamai vako. Akapindura uye akati kwaari, tenzi, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pahuduku hwangu. Zvino ndokuti, ipapo Jesu akamutarira akamuda akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Enda hako utengese zvose zvaunazvo uye upe varombo, uye uchava nepfuma kudenga. Ugouya zvino utore muchinjikwa wako unditevere. Asi wakasviba mwoyo neshoko iyo akaenda neshungu, nokuti wakanga ane pfuma zhinji. Zvinodai Ishe varopafadza kuverengwa kweshoko ravo. Zvino tichataura manheru ano pamusoro pechidzidzo. Ndinoda kuti dingindira rangu rive nditevere, uye chidzidzo changu utungamiri. Zvinoshamisa, asi ndafunga kuti pamwe nhasi mukunamata uye ndave nenguva refu kwazvo uye usiku hwega hwega ndichidzika nemutsara pamharidzo yandinayo iyo Ishe vakandipa kuti nditaure nezvayo. Ndafunga kuti manheru ano umo muboka itsva iri ndinozouya kwachiri neimwe nzira yakasiyana, uye kakawanda takataura pamusoro pazvo tichichidaidza kuti jaya mupfumi aitonga. Uye vakawanda vevashumiri vari pano, hama dzangu, pasina kupokana vakasvika kwachiri nenzira dzakasiyana. Zvino ndinoda kuedza kusvika kwachiri neimwe nzira yakasiyana manheru ano yandakamboita iyi yeutungamiri. Izvi rangarirai izvi kuti mumwe nomumwe wedu, muduku nemukuru, nhano yako yokutanga yawakaita muupenyu hwako, mumwe munhu akatokutungamira ndizvozvo, uye nhano yako yokupedzisira yauchazoita, mumwe munhu achange achikutungamira. Mumwe munhu anofanira kutungamira. Mwari vakatifananidza nemakwai, uye kana paine munhu anoziva zvekupfuya makwai pamwe neunhu hwemakwai, handiti unoziva kuti gwai harikwanisi kuwana nzira yaro, rinofanira kutungamirirwa. Kunyange kumatanga kwaanourayirwa, tinoona kuti vanounza makwai ikoko zvino rinotungamirirwa kunourayiwa nembudzi. Mbudzi ndiyo inoritungamira. Zvino painosvika kumagumo epadzinofamba napo inosvetukira kunze, zvino makwai anoenda mberi kunourayiwa. Saka iwo tinoona kuti gwai harikwanise kuwana nzira yaro. Ndinorangarira chimwe chiitiko chandakambove nacho nerimwe imwe nguva. Ndaive ndiri mutariri wemhuka dzesango wedunhu reIndiana, uye ndakange ndiri kunze musango. Zvino ndakanzwa chimwe chinhu, kuchema kwaisiririsa kwazvo. Zvino rakanga riri gwayana duku, rakanga rarasa amai varo. Zvino rakanga risiri kugona kuwana nzira yaro yokuenda kwavari, uye amai vacho havana kukwanisa kuwana nzira yavo yokuenda kune gwayana duku. Ndakasimudza kamuchinda kaduku aka, uye ndokurara pandiri chinyararire. Ndakafamba ndichienda ikoko, maoko angu akabata kamuchinda kaduku aka, zvino kachichema, uye ndakakanzwa zvokuti kakangozenderesa musoro wako pandiri uye zvichiita sokunge kaiziva kuti ndainge ndiri kuzokabatsira. Ndakafunga, oh, dombo remazera rakatsemurirwa ini, itakurei mumaoko aIshe Jesu. Ndigogutsikana sokuziva kwandinoita, ndiri kuenda kumusha kunovane vadikanwi vangu. Ndakafunga, pamagumo erwendo rweupenyu hwangu, ngondiunzai mumaoko enyu IShe saizvozvo, kuti ndinoziva kuti ndichatakurwa kuenda mhiri kwerwizi ipapo, ikoko kune rimwe divi uko kuchange kusina kusuwa neurwere nezvinhu, uye ndichange ndine vadikani vandakada. Zvino kana ukadzidza zvisikwa, pane chinhu chikuru muzvisikwa, chinhu chose chandi chandinotarisa pachiri, uye Mwari akachigadzira, ndiye muvambi wezvisikwa. Zvisikwa zvinofambirana, zvisikwa zvose zvinofambirana zvakangoda kufanana. Munocherechedza zvinhu zvose sezvandakataura, zvotenda usiku hwapfuura kuti zvisikwa zvinopupura pamusoro paMwari. Dai wainge usina kumbova nebhaibheri, waigona kungotarisa zvisikwa uye woziva kuti Bhaibheri iri ichokwadi. Ndakava nemukana wokupoterera nekupoterera pasi rose, uye ndakaverenga zvikamu zvakasiyana-siyana, uye ndakaona zvinamato zvakasiyana-siyana vechimahomadhi, uye ndakaverenga Korani, uye ndakaona masiki, majaini, nevechimahomadhi, nemabhudha, nevamwewo. Asi zvakadaro, chimwe nechimwe chazvo chine dzimwe pfungwa dzezvavanotenda pamwe nebhuku rechitendwa nebhuku remirayiro nezvimwe zvakadaro. Asi Bhaibheri redu ichokwadi, uye Mwari wedu ndiye oga wechokwadi, nokuti chimwe nechimwe chazvo chinotofanira kunongedzera kune bwiro pane imwe nzvimbo umo muvambi wavo achakarara. Asi chiKristu chinonongedzera kubwiro rakazaruka, uye nokukwanisa kugara muupo hweuyo akaiswa imomo, iye mupenyu. Asi Mwari aivepo, iye ndiMwari aripo, kwete ndaivepo kana ndichazovepo, asi ndiri. Uye zvisikwa zvose zvinofambirana sokutaura kwandaita ndichitaura pamusoro pemazera edu ekereke, zvokuti tave nemabhuku acho zvino ari kubuda iwo sei ini pamusoro pekunyora kwangu mazera ekereke, uye kuti tinoona sei kereke kuti yayaruka zvakadini ichiuya chaizvoizvo sezvinoita zvisikwa zvose. Uye takanga tichitaura pane rimwe zuva pamusoro pemabudiro anoita zuva mangwanani. Rinenge riri mucheche mudiki, risina simba zvachose, risina simba rakawanda mariri zvachose. Zvino zuva parinofamba rinowedzera kusimba, richisimba sekuma 8 o'clock, rinopinda muchikoro semukomana mudiki kana musikana mudiki, uye nenguva dzekuma 11 o'clock rabuda chikoro, uye ragadzirira basa raro. Zvino ipapo richienda kusvika dzinenge 3 o'clock, rinoshanduka muzera repakati reupenyu kupinda muzera rekukwegura, uye zvadaro rozofa masikati. Ndiwo here magumo ezuva? Kwete, rinodzokazve mangwanani anotevera kupupura kuti kune upenyu, urufu, kuvigwa, rumuko. Maona, tinotarisa miti, mafambiro ainoita, uye nezvainoita. Ndakanga ndiri munguva yakapfuura zasi Kentucky, ndinofarira kuvhima tsindi. Zvino ndakaenda zasi mumatsutso egore kunovhima tsindi pamwe neshamwari yangu, uye kwaka ndokubva kwaoma zvikuru. Uye chero ani hake akambovhima tsindi pfumbu anoziva kuti zvakaoma sei kudzinyangira kana mashizha. Ingotsemura rimwe chete zvino, udini anochepa paunyanzvi hwemutambo wekupukunyuka kumachinda aya matiziro adzinogona kuita. Zvino ndipo poedza kupfuura ziso pamayadhi 50. Zvinotora kuvhima kwakanaka kuti ugone kuwana mugove wako unotenderwa muzuva rimwe chete. Saka vaudi shamwari yangu muJehovha Witness akatendeuka akanga aineni. Zvino Isu akati, ndinoziva purazi nechekuno uko kune murume ana akawanda tinoadana kuti makoronga. Vangani vanoziva kuti goronga chii? Saka inzvimbo ipi yemuKentucky kwamunobva? Tongoti, vaona, ndiko kwandinobva. Semuno mune mumwe musangano nguva shoma yapfuura, ndinofanira kutaura izvi kuna hama Williams nevamwe hama vakati, chasimuka iye zvino tigoimba chimbo chenyika. Zvino ndakati, zvemusha wangu wakare hwemuKentucky. Saka hapana akabatsirana neni, saka ndirwo rwenyika rwega rwandaiziva. Uye saka takanga zvino zvakanaka changamira. Ndapota isaiwo munamato wemudzimai ari muno ari kubuda mututu. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, ndinokukumbirai IShe, ndimi mupodzi mukuru, uye ndinokumbira kuti nyasha netsitsi dzenyu dzigobata mudzimai uyu anodikanwa iko zvino uye nokumisa ropa iroro. Sevanhu vanotenda vaungana pamwe chete, mudzimai wacho auya kuzonakidzwa neshoko rashe pamwe nokuwadzana nevanhu. Uye ndinokukumbirai Ishe iko zvino kuti mutsiure muvengi pamwe nokumisa ropa nemuzita raJesu Kristu. Amen. Uye tinozvitenda, tinozvitenda. Toenda mberi nekanyaya yakadiki kungoitira kuti tiwane manzwiro tisati tanyatsopinda muzvinyorwa zvishoma zvandinazvo zvandakanyora pano nemamwe magwaro. Zvino akati, zvakanaka, mutana uyu chaenda ikoko tonomuona. Ane makoronga akawanda munzvimbo yake. Ndokuti, asi munhu asina chaanotenda machiri. Akati, kana anotogona kuti tuka kuti tibude imomo kana tichinge taendako. Ndakati, asi hatisi kuwana tsindi kuno, tanga tichigara musango kwemasvondo maviri. Uye takanga tine tsvina nendebvu dzakazara kumeso kwese. Zvino iye ndokuti, saka ndikati, handei ikoko. Saka takadzika mamaira mashoma anenge mamaira makumi maviri. Ndakambenge ndiri munyika yacho zasi ikoko kamwe munguva dzakare kweusiku utatu panzvimbo yematende yemamethodist, apo pakambova nezvinhu zvikuru zvakanga zvaitwa naShe neshumiro huru yekupodzwa pakati pevanhu vechimethodist. Zvino ipapo takadzokera tichidarika zvimwe zvikomo nemakoronga nemitundurundu. Uye unofanira kunge uchiziva Kentucky kuti uzvizive kuti imhando yakadini yenzvimbo yawainge uri kuzopinda mairi. Zvino patakadzokera ikoko takasvika pane imwe imba. Zvino ipapo painge pagere mumwe mutana, vatana vaviri vagere havo kunze ikoko vaine nguwani dzavo dzakapendekerwa pasi pamusoro pechiso chavo. Zvino akati, hoyo uyo, akati iyeye akaoma kwazvo, ndokuti akavenga shoko rokuti muparidzi akadaro. Saka ndakati, zvakanaka, zviri nani ndigogara hangu mumotokari kana kuti hatizokwanisa kuvhima zvachose. Ndikati, iwe endamo unomukumbira kana tingakwanisa kuvhima. Saka akabuda ndokutanga kufamba achipinda akataura navo. Zvino muKentucky nguva dzose munoziva zvinonzi pinda nezvimwe zvakadaro. Zvino ipapo akaenda kumusoro ikoko. Uye ndokuti, handizivewo kana tingakwanisa kumbovhima kwechinguva panzvimbo penyu. Mutana agere ipapo ane makore ekuberekwa anenge makumi manomwe nemashanu odya ichiyerera nepamuromo pake. Akati, akasvipa ndokuti, unonzani? Akati, zita rangu ndinonzi Wood. Akati, une ukama here nemutana Jim aimbogara? Akati, bongu, ndiri mwanakomana waJim. Ndokuti, ndini Banks. Bongu, zvakanaka. Akati, mutana Jim aiva munhu akatendeka. Ndokuti, zvirokwazvo zvibatsire hako iye. Ndokuti, uri wega? Akati, kwete, mufudzi wangu ari kunze uko. Akati, chii? Akati, mufudzi wangu ari kunze uko mumotokari. Ndokuti, ari kuvhima pamwe chete neni. Akati, Wood, hauresi kuti waderera zvakadaro kusvikira pakuti unofanira kutakurana nemushumairi kwese kwaunoenda. Saka munhu akakwasharara wakare. Saka ndakafunga kuti regai ndibude mumotokari, munoziva. Saka ndakabuda ndokufamba ndichipoterera. Zvino iye ndokuti, saka iwe uri muparidzi nai? Ndikati, hongu changamiri. Akanditarisa achikwira nokudzika ropa retsindi netsvina. Akati, ndakati, hazviratidzike zvakanyanya kudaro. Akati, zvakanaka, ndinoita sokuzvifarira izvozvo. Akati, unoziva, ndinoda kukuudza chimwe chinhu. Akati, ndinofanirwa kunge ndiri munhu asingatendi. Ndikati, hongu changamiri, ndazvinzwisisa izvozvo. Ndikati, handifunge kuti chingave chinhu chokudada nacho kudaro. Mungadaro? Zvino iye ndokuti, zvakanaka. Akati, handizivi. Akati, ndave kukuudza zvandinofunga pamusoro penyu imi machinda. Ndikati, zvakanaka. Akati, uri kuhukura muti usiwo. Zvino vanga vanoziva zvazvinoreva. Maona, zvinoreva kuti imbwa inonyepa. Unoona, mhuka yacho haiko kumusoro ikoko zvachose. Munoona? Akati, muri kuhukura muti usiwo. Ndikati, iwayo maonero. Zvino akati, zvakanaka. Akati, tarira, unoona chimbini yakare yakamira kumusoro uko? Hongu, ndakaberekerwa kumusoro ikoko makore makumi manomwe nemashanu akapfuura. Zvino ndokuti ndagara muno chaimo zvikomo izvi kwese kwakapoteredza mumakore ese aya. Uye ndokuti ndakatarisa kumatenga ndikatarisa kuno neuko. Uye chokwadi, mune ose aya makore makumi manomwe nemashanu ndaifanira kunge ndakaona chimwe chinhu chairatidzika saMwari. Hauna kufungawo here kudaro? Ndikati, saka zvinoenderana nokuti chii chawakatarisa munoona kana icho chauri kutsvaga. Zvino iye akati, zvakanaka. Ndokuti, ini zvirokwazvo handitende kuti kune chisikwa chakadaro. Uye ndinotenda kuti imi machinda munongobuda munokorovhera vanhu mari yavo nezvimwe zvose. Zvino ndiwo mafambiro azvinoita. Ndakati, zvakanaka, uri mugari wemuAmerica, une kodzero kune mafungiro ako. Akati, pane mumwe muchinda imwe nguva wandakanzwa nezvacho akati yeye ini zvechokwadi kana iye kana ndiri ndazokwanisa kutaura nemuchinda wacho ndokuti ndinoda kumubvunza ndibvunzwe mishoma ndikati hongu changamire akati aive nemwe muparidzi pamwe unomuziva ndokuti aiva nemusangano kumusoro kuno Campbellsville nguva shoma yapfuura muruvanze rwekereke kumusoro uko nhandare yematende zvino akati ndakanganwa zita rake ndokuti anobva kuIndiana zvino zvino ndakati oh hongu changamire zvino hama wudu vakatanga kuti saka ini kusataura kudaro zvino saka iye akati ndakati akaita sei akati zvakanaka akati mudzimai achembera mumwe munhu kumusoro uko pachikomo ndokuti unoziva akanga ari kufa nekenza zvino ndokuti mudzimai wangu neni taipota tichienda kumusoro ikoko ari mangwanani kunochinja mubhedha wake ndokuti havaisatombogoni kumusimudza mudenga zvakakwana kuti vamuise pachimbuzi chepamubhedha ndokuti kwaive kuzongodhonza jira repasi zvino akati akanga ari kufa akambenge ari kuLouisville zvino ndokuti vana chiremba vakanga vamutadzirira zvino ndokuti akanga ari kuzofa zvino sisi vake vakaenda kumusangano iwoyo zvino ndokuti muparidzi uya akanga akamira kumusoro ikoko papuratifomu ndokutarisa kumashure nepamusoro peungano ndokudana mudzimai uyu nezita zvino ndokumuudza paakabva akatora hengechepfu ndokuiisa muchikwama chake chake zvino ndokudana zita remudzimai iyeyi zasi kuno mamaira makumi maviri zasi kwekuno uye ndokutaura kuti anga achirwara zvakadini nekenza kuti zita rake rainzani uye nezvose zvaakapfuura nemazviri akati tora hengechefu iyo uende unoiisa pamudzimai wacho zvino ndokutaura kuti mudzimai wacho achapodzwa kenza yake uye ndokuti vakauya zasi kuno usiku ihwohwo ndokuti chokwadi ndakanzwa kuzhamba tatu vakaitisisa kumusoro ikoko ndakafunga kuti vaiva nesalvation army yaunzwa pamusoro pechikomo kumusoro ikoko ndokuti zvakanaka ndikati ndinofungidzira kuti hanzvadzi yedu yakare yafa ndokuti ticha mangwana tichaenda tonotora ngoro uye ndiwo matorero atichamuita kuti tizoenda naye kumugwagwa mukuru zvino ndokuti kuitira kuti vazogona kuenda naye kune munhu anoviga zvino ndokutaura kuti takamirira pakanga pasina chikonzero chokuenda ikoko panguva idzodzo dzeusiku ndokuti kunenge maira imwe chete kukwira muchikomo nekuno ndokuti takaenda kumusoro ikoko mangwanani akatevera zvino munoziva zvakaitika ndakati kwete changamire akati mudzimai akanga akagara ipapo achidya mapai emaapurosi akafurayiwa achinwa kofi pamwe chete nemurume wake ndikati munoreva kudaro akati hongu changamire oh ndakadaro zvino changamire chaizvo izvo hamurevi sezvakadaro akati chinondinetsa ndechekuti ko murume uyu akazviita sei uye asina kumbouya munyika munhu zvino ndokuziva izvozvo maona zvino ndakati hamuzvitende izvozvo akati ichokwadi ndakati munozvitenda izvozvo maona iye iye akati zvakanaka enda kumusoro chaiko uko pachikomo ndinogona kuzviratidza kwauri akange ave kundiparidzira zvino muri kuona saka ndakati ndakanhonga apurosi zvino zvino ndikati ndingawanawo here rimwe ramaapurosi aya zvino ndakaripukutira panguo dzangu akati zvakanaka mabwe eyero ari kuadya ndinodayira unogona kutora hako rimwe zvino ipapo uye zvino ndikati zvakanaka ndakaruma ndokuriruma zvino ndikati iapurosi rakanaka kwazvo iye ndokuti oh hongu ndokuti unombozivei ndakadyara muti iwoyo apo oh makore makumi mana apfuura kana zvimwe zvakada kudaro ndikati oh ndizvozvo hongu changamire uye ndakati zvakanaka zvino gore negore ndikati tinocherechedza kuti hatisati tava nechando chinochena pasi nazvino kutanga kwanyamavhuvhu uye ndakati mashizha ari kudonha kubva pamiti hongu changamire ndizvozvo chaizvo matsutso ave kuuya ndinotenda tichava neachakasika kuuya nguva ino ndikati hongu changamire ndokushandura nyaya yacho munoona zvino iye ndokuti ndikati zvakanaka munoziva zvinoshamisa ndikati mabudiro anoita uya muto kubva mumuti wacho ndikati zvino iwo mashizha anodonha asi zvakadaro hapana haa ana kumbova nechando chokuuraya shizha zvino iye ndokuti saka akati zvine nechekuita nezvatiri kutaura pamusoro pazvo zvino ndikati zvakanaka handingozivi munoziva amai zvavaigarotaura ukapa mhou tambo yakareba zvakakwana inozvisungirira munoziva saka ndakangomupa tambo yakareba kwazvo saka akaenderera zvino ndokuti zvakanaka hongu ko izvozvo zvine nechokuita nazvo ndikati munoziva mwari vanounza maapurosi aya zvino munofadzwa nemaapurosi iwaya nemashizha uye munogara mu mumumvuri nezvakadaro unodzika mumatsutsu egore uye ndikati wodzoka zvakare uine maapurosi nemashizha zvakare zvino iye ndokuti oh ndiwo angori masikirwo acho unoona ndiwo angori masikirwo acho ndikati zvakanaka ndizvozvo masikirwo acho ndikati masikirwo acho asi mumwe munhu anofanira kutungamira zvisikwa munoona ini akati chindiudzai zvino kuti chii chinozviita zvino akati zvakanaka ndizvo zvingori zvinotarisirwa semasikirwo azvo ndikati ndiani wacho anoti kukashizha kaduku ako zvino uye izvo ndikati zvino chikonzero shizha iro richidonha nokuda kwekuti muto wemuti unodzika pasi mumudzi uye toti dai muto wacho wagara uri mumuti munguva yechando chii chaizoitika ndokuti zvaizouraya muti zvakanaka ndikati zvino uchenjeri hupi hunodzikisa muto zasi mumidzi woti tibva pano zvino hwave kuuya matsutso egore dzika pasi mumidzi uhwande uye ugogara zasi mumidzi sebwiro zvino zvadaro upfumvudza inoteerera ugodzoka zvakare unouya nemamwezve maapurosi nokuunza mamwezve mashizha nezvinhu akati ndizvo zvingori masikirwo acho zvinozviita ndokuti mamiriro ekunze shanduka unoziva kuchiuya pamatsutso ndikati gadzikai mugomo wemvura pabango kunze uku zvino mugoona kana zvemasikirwo acho zvichizoimhanyisa kuzasi kwebango zvino zvozoiunza ichidzoka kumusoro zvakare maona zvakanaka akati unenge une chimwe chinhu ndikati fungai nezvazvo patiri kuenda kunovhima zvino iye akati zvakanaka uye akati vhimai chero kwamunoda zvino ndakati kana ndichinge ndadzoka kana mukandiudza njere dzinodzikisa muto kubva mumuti uyo kuti dzika zasi mumidzi ugogara muchando chose nokuzodzoka muchando chinotevera ndichakuudzai kuti ndidzo njere dzimwe chete dzakandiudza pamusoro pemudzimai uya wekumusoro uku ndokuti kuudza iwewe ndikati hongu changamiri iye ndokuti iwe handi wemuparidzi uya ndikati ungaziva here zita rake ndokuti hongu ndikati Branham iye ndokuti ndiye wacho ndikati izvo ndizvo chaizvo maona zvino munombozivei ndakatungamira mutana uyu kuna Kristu ipapo chaipo pachapupu chake iye zvino gore rakatevera ndakanga ndiri zasi ikoko ndokumisa motokari ine nhamba pureti yekuindiana pairi muruvanzi vakanga vatama iye akanga afa zvino saka pandakadzoka nepano paire pakamira mudzimai wake kuti anyatsondibvisa chiri kumeso ndaifunga kuti ndaive nemvumo yekuvhima zvino akauya kunze ikoko ndokuti haugone here kuverenga ndikati hongu amai akati wamboona here zvikwangwani izvo zvichiti hapa vhimwe ndikati hongu amai asi ndikati ndine mvumo haura mvumo akadaro uye ndokuti tine nzvimbo ino yakaiswa yambiro kwemakore akawanda ndikati zvakanaka hanzvadzi ndanga ndakanganisa ipapo ndine urombo zvino akati hapana urombo apo idzo nhamba pureti dzekuindiana dziripo apo zvino kwave kuuya pano ndine vanhu vakashingisisa ndikati ndingambotsanangurawo here ndikati iye ndokuti ndiani akakupa mvumo ndikati handingozivi kuti ndikati aive mumwe mutana akanga agere kunze uko muvharanda pandakanga ndiri zasi kuno gore rakapera uye takanga tichitaura nezvamwari maona zvino akatarisa akati ndimi hama Branham here zvino ndikati hongu amai akati ndiregerereiwo ndanga ndisiri kuziva kuti ndimi ani akati ndinoda kukuudzai chapupu chake nguva yake yekupedzisira ave kufa akasimudza maoko ake ndokurumbidza mwari ndokuti akafira mukutenda kwechikristu zvino ndokutakurwa kuna mwari maona kana vakanyarara matombo anobva adanidzira pakarepo pane chimwe chinhu muzvisikwa tarisai shiri tarisai mhuka tarisai zvinhu zvose uye mutarise zvisikwa tarirai njiva duku mabhururukiro ainoita ishiri yakasiyana zvakadini munoona haina kana nduru haikwanisi kudya zvinogonekwa negunguo maona haina nduru mairi haisungirwe kugeza mumvura nokuti ine chimwe chinhu mukati mayo chinoichenesa kubva mukati zvichienda kunze muri kuonaka ndizvo zviriwo mukristu ndiyo nzira iyo mwari akazviratidza nayo munjiva munoona nokuti uye iyo jesu akamiririrwa segwayana nguva dzose muzvisikwa uchaona mwari uye mwari akatifananidza nemakwai anofanira kutungamirirwa makambocherechedza here ipapo ndakaparidza mhari dzone zvazvo ine nguva yakapfuura kuti njiva ichibhururukira pasi pagwayana kuzotungamira gwayana uye yakaritungamira kunourayiwa iyo njiva zvino dai gwayana iri njiva iyoyo hayaikwanisa kunge yakanomhara pane chero imwe mhando yemhuka nokuti dziri mbiri dzaifanira kunge dziine unhu hwakafanana maona dai njiva yakamhara pamhunhu zvino yainge yakafemereka kana kuhonga njiva ingadai yakabururuka ichienda saka ndizvo zvimwe chete izvozvino uye nzira dzedu dzakaipa mweya mutsvene anongobururuka obva aenda inofanira kuva nehunhu humwe chete shiri yekumatenga njiva mhuka yakanyorovesa panyika kwayana zvinogona kuwirirana pamwe chete zvino kana mweya mutsvene wauya patiri uye wotiita zvisikwa zvitsva ipapo unokwanisa kutitungamira asi tikaedza kurarama upenyu hwakare humwe chete hazvishande hazvitongoshandi zvino nhano yako yokutanga zvichida yawakatora muupenyu hwako zvichitaura pamusoro pokutungamirirwa zvichida maoko avamwe amai pakare vane mutsa maoko iwayo anogona kunge akaoma manheru ano kunze uko kune imwe nzvimbo yemarinda kumwe kunhu asi ndirwo ruoko rwakakubata kuti uite nhano yako yokutanga zvadaro mushure mekunge amai akudzidzisa kufamba zvino waizoita nhano shoma wobva wawira pasi wobva wamuka uye waifunga kuti wainge uri kuita zvinhu zvikuru kwazvo zvadaro akazokuendesa kune mudzidzisi wemuchikoro zvino ipapo akatanga kukutungamira kune dzidzo yemaitiro uye sezvaunofanira kuita uye kuti unofanira kudzidza sei nezvimwe zvakadaro zvadaro mushure mokunge mudzidzisi wekuchikoro apedza newe ipapo ukadzokera baba vako ndokukutora ipapo baba vako pavakakutora vakakudzidzisa zvichida bhizimusi rako kuti unoita sei kuti uve muzvina bhizimusi akabudirira maitirwo ezvinhu nemazvo amai vako vakakudzidzisa kuti uve mudzimai wemumba kuti unobika sei nezvimwe zvakadaro zvino mushure mokunge vapedza newe zvino mushumiri kana muprisita wako akabva akutora asi iye zvino ndiani ari kukutungamira ndiwo mubvunzo zvino zvino tose tinotungamirirwa nechimwe chinhu manheru ano tinofanira kunzwarwo tinotungamirirwa cherechedzai zvino ngatitarirei pane zvemuchinda muduku uyu zvakanga zvamurunzira ngatitarisei pane muzvina bhizimusi wechidiki uyu tingamudana hedu kudaro nokuti aiva muzvina bhizimusi aive munhu mukuru akabudirira ngatitarisei pane vatungamiri vake pamwe kutanga amai vake vakange vamudzidzisa semukomana mudiki zvinhu zvaanofanira kuita baba vake vakamuita kuti ave nebudiriro yakanaka kwazvo uye zvichida vakamusiyira imwe nhaka nokuti akanga ari mutongi pachake zvichida baba vake vakanga vafa saka akanga ari muzvina bhizimusi akanga ari ngatimudanei nhasi semuzvina bhizimusi wechikristu kana kuti akanga ari muzvina bhizimusi anonamata ndinofunga kuti ndiko kungava kutaura kwakanakisa murume uyu aive munamati aisambova munhu asingatendi uye akanga akadzidziswa naamai vake kuita zvakanaka mafambiro kuti anozvishongedza sei akanga adzidziswa nababa vake muzvina bhizimusi mukuru uye kuti agove munhu akabudirira uye bhizimusi rake rainge rakabudirira uye baba naamai vainge vakakudzwa mukereke zvino vakamunongedzera kumuprisita uye muprisita akanga amuita munhu aive munamati wemazviro kwazvo saka akanga ari munhu ane tsika dzakanaka aiva mukomana akaishonaka ane unhu hwakanaka kana jesu akamutarisa akamuda paaiva nechimwe chinhu chechokwadi pamukomana uyu ndizvozvo nokuti bhaibheri rakati pano tinozviona muna mariko zvino jesu achimutarisa akamuda hongu jesu achimutarisa akamuda saka nokudaro panofanira kunge pane chimwe chinhu chinoonekera kwazvo pamuchinda wechidiki uyu akanga ari aiva neunhu hwakanaka neunhu hunopupurirwa zvakanaka aiva munhu akarerwa zvakanaka akachenjera akangwara ari nyanjere akabudirira mubhizimusi uye aive murume munamati aiva neunhu hwakanaka hwakawanda hwaive huchionekera kwazvo zvokuti izvozvo zvakakwezva meso ajesu kristu muponesi asi paakatarisana ari akabudirira muzvimwe zvinhu zvose izvi hapana chakanga chakakanganisika akanga akanyatsogadzirwa zvakanaka nechimiro chakanaka akachenjera dzidzo chaiyo kubudirira kwake akange akangwara muzvina bhizimusi akanaka zvichida ari nhengo yeboka ravana muzvina bhizimusi muparastina aigona kunge ari nhengo yeruwadzano rwana muzvina bhizimusi serwatinarwo pano manheru ano asina kupokana akadaro nokuti vana muzvina bhizimusi vanogara vachiyanana nomumwe mumwe nomumwe nokuti sekungoti dzinofuura nzivani vane zvinhu zvokutaura pamusoro pazvo zvino kana uyu vanhu vanonamata havadi kutaura pamusoro pemunhu ane bhawa uye nevose pamwe chete nokuti havana chavanowirirana pachiri tinofanirwa kuve nezvinhu zvatinowirirana saka makristu ane zvinhu zvavanowirirana nemakristu vatadzi vane zvinhu zvavanowirirana nevatadzi nemasosaiti uye nechero izvo zvavari vane zvinhu zvavanowirirana pazviri zvino mukomana wechidiki uyu zvichida aiva nhengo yeruwadzano rwe wevemabhizimusi uye akanga ari munamati sokukwanisa kwake kwese nokuti Jesu akanga amubvunza pano akati ndakachengeta mirayiro iyi nokuicherechedza yose kubvira paujaya hwangu ndizvo zvochaizvo munoona akanga akudzwa zvakanaka akadzidziswa zvakanaka nezvose asi paakatarisana nepfungwa yehupenyu husingaperi zvino ndinoda kuti mucherechedze nehunhu hwake hwese hwaive nawo aitoziva zvakadaro kuti haana upenyu husingaperi zvino masosaiti edu ose kereke yedu unhengo hwedu pamwe nezvinhu zvatinochengetedza sezvakakosha kwazvo masosaiti edu emuamerica nezvimwe zvose zvakanaka kwazvo hapana chingataurwa chinopesana nazvo uye nesosaiti yedu yechristian businessmen pano chinhu chikuru yanga iri suo rakazaruka kwandiri kuti papfungwa dzangu dzinosanganisira masangano ose dzokuti tiri makristu hapana mumwe chete hapana sangano rimwe chete anogona kuti tiri vake mukristu wemazviro kwazvo nokuti uri wamwari masangano akagadzirwa nevanhu uye chikristu chakatumwa kubva kudenga asi muzvinhu zvose izvi zvatinazvo nekunaka kwese kwazvakaita sokunaka kwazvakaita tichiuya pamwe chete uye sokunaka kwakaita misangano iyi yatinayo nekunzwisisa zvemagariro kwatinako asi zvakadaro mumwe nomumwe wedu tinotarisana neupenyu husingaperi uye hazvinei nokuti takabudirira zvakadini mubhizimusi kuti takambobudirira zvakadini uye kuti tiri nhengo huru yechechi yakadini uye kuti tinoshanda sei kuti tinoedza kuita zvinhu nemazvo sei nyangwe kana zvisina kuitwa nenzira kwayo kunamata mwari pasina jesu akazvitora nenzira imwe chete pandiri kumira pano zvishoma akati munondinamata pasina muchidzidzisa sedzidziso mirayiro yevanhu iye zvinofungai kunamata kwakaperera kwakatendeka nekuperera kwemwoyo wako kuna mwari nyangwe zvakadaro kwova kuri pasina zvakatanga kudaro nakaini mubindu reedheni kunamata zvakaperera asi kwakarambwa munamati mukuru nyangwe zvakadaro akarambwa mushreveport vhiki rapfuura vhiki riri shure kwerapfuura pamusangano wemabhizinessmen kudya kwemangwanani ikoko apo mazana akawanda evanhu vakange vaungana ndakatora maawa maviri nechidimbu kutaura nezvokuti kuitira mwari basa iko kusiri kuda kwamwari zvino izvozvo zvinoita sezvisinganzwisisiki asi tinofanira kuzvifambisa mugwara rakapiwa namwari nenzira yamwari yokuzviita nayo hazvinei nokuti tinofunga zvakadini kuti ndizvozvo zvinofanira kunge zviri maererano neshoko rashe kana kuti mahara kaini akanamata asi kwakanga kusiri maererano neshoko rashe vafarisi vakanamata asi kwete nenzira yeshoko rashe zvino mumharidzo iyoyi kumabhizinessmen ndakadzidzisa izvozvi dhavhidha akanga achida kuitira mwari basa uye zvainge zviri izvo pane zvaakataura akati zvakanakawo here kuti areka yajehovha inge iri zasi uko ngatiiunzei kumusoro kuno mazuva amambo mumwe mambo waakanga atsiva akati hazvina kunaka havana kumbobvunza ishe neareka asi tinofanira kuzviita zvino ndizvozvo chaizvo zvavaifanira kunge vakaita akati tinofanira kuenda tonotora areka zvino tinogona kubvunzira kunashe zvino izvozvo zvakanga zviri izvo yakanga iri zasi mune imwe nyika ndokuti tinofanira kuiunza kumusoro kuno kuiunza kumusoro kuno zvino toiisa muimba medu kuno zvino tozonamata ishe cherechedzai akaenda negwara risiriri kuti azviite akabvunza vakuru vemakumi mashanu nevemazana nevezviuru vose vakabvunzwa vose ndokuona kuti vaive kuda kwashe pakuratidzika kwazvo kana kuti rakanga ririsho shoko rashe shoko rashe dzimwe nguva unofanira kuriisa panzvimbo yaro chaiyo kana kuti hakusi kuda kwashe maona zvino regai izvozvo zvisini nepakadzika zvino munozowana kakunzwisisa kezvandiri kuedza kutaura handidi kuti kereke iwire muzvinhano zvamakawana uko muengland mudzi refu nevarume vakapenda kumeso uye vakacheyama hatidi zvakadaro hazvina basa kuti zvinonzwika sezvokunamata zvakadini uye kuti Elvis Presley anoimba dzimbo dzekunamata zvakadini achingori dhiabhore zvino handisi mutongi asi nezvibereko zvavo munovaziva maona iye mupentekosti asi izvozvo hazvina kana nemutsauko wazvinoita munoona zvibereko zvako zvinopupura zvauri hazina basi kana mweya ukauya pari anokwanisa kutaura nendimi anokwanisa kudanidzira anokwanisa kupodza vanorwara uye Jesu akati vazhinji vavo vachauya kwandiri nezuva iroro uye voti Ishe handina here kuita zvakati nezvokuti zvino ini ndichati ibvai kwandiri imi vaiti nezvisakarurama handina kumbobvira ndakuzivai maona tinofanira kuva makristu emazviro kwazvo chaiwo uye nzira yoga yatinogona kudaro kusangana nawo nemubvunzo uyu pano weupenyu husingaperi panongori nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi uye hunobva kuna Mwari uye akatofanira kutemera chisikwa chose chinozova nawo sezvawainge ungori chizenga muna baba vako waive chizenga muna Mwari chimwe chezvizenga zvake kutanga kana kuti hauzombovako wakauya mubindu rechizvaro chaamai vako baba vako vakanga vasinga kuzive waive muchiuno chavo zvino pawakauya mubindu rechizvaro chaamai ipapo wakava munhu uye wakagadzirwa mumufananidzo wababa vako zvino wave kugona kuyanana navo uye chinhu chimwe chete namwari kana uine upenyu husingaperi upenyu hwawakauya mahuri upenyu hwepanyama upenyu hwepanyika wakaitwa nababa vako zvino nzira yoga yaunogona kuuya uzozvarwa patsva ndiyo nzira yoga inotongofanira kubva kuna baba vako vekudenga zvizenga zvavo avo vese vandakapiwa nababa vachauya kwandiri maona uri pano nokuda kwokuti zita rako rakaiswa mubhuku reupenyu regwayana nheyo dzenyika dzisati dzavapo izvozvo chaizvo uri chizenga chizenga chepamweya chakabva kuna baba vako vokudenga chikamu cheshoko ramwari izvo zvazviri sokutaura kwandamboita zvadaro wakanga uina Jesu paakanga ari pano nokuti akanga ari shoko wakatambura pamwe naye ndokufa pamwe naye ndokuvigwa pamwe naye uye ndokumuka pamwe naye zvino ugere munzvimbo yekumatenga uri maari cherechedzai Dhavhidha akafunga kuti zvinhu zvose zvakaringana zvino akabvunza vanhu vose ava zvino ivo vakatanga vose kutamba nokudanidzira nokuzhambatata vakava nemanyawi avo ose ekunamata aivepo asi zvakadaro kwakanga kusiri kuda kwamwari kuenda zasi kunotora shoko ramwari kuti ridzoke kuimba yamwari asi munoona mwari nguva dzose mumazera ose anoshanda nenzira imwe chete sarudzo yavo yepakutanga ndiyo sarudzo yavo yoga nokuti vakakwana pasarudzo dzavo hapana chavanoita kunze kwekunge kutanga vachizarurira kuvaranda vavo vaprofita ndizvozvo chaizvo ndokusaka iri zera rekereke ratiri kurarama mariri hapana kereke hapana methodist baptist mapentecost kana imwewo zvayo ingakwanisa kuisa kereke iyi mumwenga kunofanira kunge kuri kudavira kuna Maraki 4 kuti mwari atumire muprofita kuti azarurirwe nokuti ndiyo nzira yoga makereke edu anoita masangano zvino okandira chinhu chacho mumatakanana nemunyonganyonga sezvavakangogara vari uye mwari vanotumira vaprofita nguva dzose zvino pakanga paina Natani aive akamira munyika muprofita akasimbiswa pamberi pamwari uye haana kana kumbobvunzwa zvino vakaenda zasi ikoko uye zvikavatorera upenyu hwemunhu akatendeka nezvakadaro ndokutora areka panzvimbo yokuisa pamafudzi evarevhi kuti vaitakure vakaiisa pangoro kuti vaitakure zvose ndokuvhiringidza munoona kana mukasaenda zviri maererano noku kuda kwamwari pamwe nenzira iyo mwari vakatipa kuti tiende vanogara vachiivhiringidza uye voitora nokuiisa mune humwe urongwa rimwe sangano imwe mharidzo zvadaro ndiko kwaunoenda maona zvagara zvichiitwa nenzira iyoyo ndicho chinhu chimwe chete icho mukomana uyu akatarisana nacho akauya mukati akabega ari nenhengo zvichida yevafarise kana vasadhusi kana humwe urongwa hukuru hwezuva iroro aive munamati sokukwanisa kwake kwaaigona kunge ari akati ndakachengeta mirayiro iyi yandakadzidziswa kubvira ndichiri mujaya aona zvino Jesu akamuda nokuda kwaizvozvo asi akaramba kutungamirirwa akaramba kugamuchira utungamiri hwemazviro kwazvo waJesu Kristu hwekumupa upenyu husingaperi cherechedzai aitenda kuti panga paine chinhu chakasiyana pane chaaive nacho nokuti haaigona kunge akati tenzi wakanaka chii chandinofanira kuita zvino unoona aida kuita chimwe chinhu iye pachake ndiwo maitiro atinoita tinoda kuita chimwe chinhu pachedu chipo chamwari chipo chepachena mwari vakachipa kwauri hapana kana chinhu chimwe chete chaunochiitira akachitemera kwauri uye uri kuzova nacho maona cherechedzai aiziva kuti waivepo aitenda mahuri uye aihuda asi paakatarisana nekuti aizozviita sei zvakange zvakasiyana nekushumira kwake kwetsika zvakanga zvakasiyana aikwanisa kunge akabata mari yake uye ari nhengo yekereke yaainge ari kupinda nezvakadaro asi Jesu aizviziva izvozvo uye ndokuziva kuti akanga unganidza mari yake zvino iye akati enda unotengesa zvose zvauinazvo ugopa kuvarombo zvino uya utore muchinjikwa wako ugonditevera ipapo uchava nepfuma kudenga asi haana kugona kuzviita vamwe vatungamiri vaakava navo mumazuva eujaya hwake vakava nerunziro kwazvo paari kusvikira akaramba kugamuchira nzira yakapiwa namwari yaiva jesu kristu uyo bedzi akabata upenyu husingaperi uyo bedzi anogona kuhupa kwauri kwete kereke haigoni kukupa upenyu husingaperi kwete muvakidzani wako kwete mufudzi wako kwete muprisita wako kwete chitendwa chako jesu kristu pachake bedzi anokwanisa kukupa upenyu husingaperi ndiye uye hazvina basa kuti wakanaka sei kana zvaunorega kuita zvaunotanga kuita unofanira kugamuchira munhu waishe jesu kristu uye ipapo kana uchinge wadaro iye ishoko zvadaro upenyu hwako hunonyatsa kukwana mushoko uye rinozviratidza pacharo kuzera rino rauri kurarama mariri Noa akatodaro kuti shoko rive rinoratidzwa muzera rake zvino kodai mozisi ainge akauya oti tinoziva zvakaitwa nanoa tichatora shoko ranoa tichazviita nenzira iyo yazvakaitwa nanoa tichavaka areka topapamara tichidzika nerwizi rwenairi zvino tobuda kubva muijipita handiti hazvainge zvakashanda munoona raive rimwe zera jesu haigona kunge akauya nemharidzo yamozisi luther haikwanisa kuuya nemharidzo yekatorike wesley haikwanisa kuuya nemharidzo yaluther pentekosti hayaikwanisa kuuya nemharidzo yemuzera rawesley uye mwenga haukwanisi kuumbwa musangano repentekosti haitombokwanisa kuzviita uye ndizvozvo chaizvo yakatogadzira sangano uye ndokuenda kunze kuno zvino heinoi paigere sezvakangoita mamwe ose chikwande sezvinongoita upenyu hunouya huchikwira nemune maona munyori uya sekutaura kwandakaita pane umwe usiku munyori uya akanyora bhuku riya uye kwete nekuda kwekuti akanditsoropodza zvakanyanya kuipa akati ndaiva dhiabhori ndokunge kana paiva nechinhu chakadaro saka akati haatendi muna mwari akati mwari anokwanisa kupeta maoko ake uye ogara zvino akatarisa vaya vaiurayirwa chitendero mumazera okutanga zvino otaura kuti ane simba rokuzarura gungwa dzvuku zvino orega madzimai nevana vachibvanzaurwa neshumba nezvakadaro zvino pakadaro otaura kuti aive mwari ane rudo ndokuti hakuna chisikwa chakadaro munoona muchinda wacho asina kufemerwa kweshoko anotadza kuzviona mbeu yokutanga yegorosi chikomba yaifanirwa kuwira muvhu kuitira kuti izomuka zvakare saka ndizvo zvakaita mwenga wokutanga wakazvarwa papendekosti wakatopfuura nemumazera erima sezvinoita chero mbeu hayo yovigwa vaitofanirwa kufa vanofanira kuzviita asi yakatanga kubukira zvakare muna luther mukuvandudzwa kwekutanga haina kuratidza sembeu yakadyarwa asi chaive chiedza chezuva iroro zvino gunde rakaenda mberi kunova muchekechera wesley zvino kubva mumuchekechera yakazove pentekosti chikwande paunotarisa mugorosi harinoumbika tsanga yegorosi munhu akarima gorosi anoenda kunze zvinoona gorosi richiumbika imomo rinoratidzika chaizvo setsanga asi kana ukatora kamubato zvino wogara pasi zvino wotora gorosi iroro worizarura hamuna tsanga imomo zvachose chingori chikwande ko zvino zvodini chinoumbwa ipapo kuti chibate tsanga maona zvino ipapo chinhu chokutanga munoziva upenyu hwakasiya gunde ndokupinda mumuchekechera ndokusiya muchekechera ndokupinda muchikwande hunosiya chikwande zvino huchinopinda mugorosi matanho matatu munoona aro uye zvinozoumba gorosi kunze kwematanho matatu luther wesley pentekosti ndizvo chaizvo munoona hapana kupokana haukwanisi kuvhiringidza zvisikwa zvino tarisai makore matatu oga oga mushure mokunge mharidzo yaenda yakatumwa kubva kuna mwari vanoita sangano ino yave nemakore makumi maviri uye hapana sangano haizodaro maona zvino chikwande chinofanira kusuduruka chichibva kupa gorosi mukana wekugara pamberi pemwanakomana kuti riibve mharidzo ichidzoka mukereke chaimo zvakare ichiumba mutumbi wajesu kristu sezvakangoita uyo wepakutanga wakaenda muvhu zvino kuti muone upenyu husingaperi upenyu chokwadi gunde kumashure uku rakatakura upenyu zviro kwazvo rakazviita asi munoona payakava gunde zvino yakabva yapera sangano upenyu hwakabva hwaenda mberi muna wesley ndokunyatsobuda ndokupinda mukati zvino ipapo mumwe nomumwe wavo mumwe tsuri huru haratidzikese tsanga asi kana mukume muduku wauya sezvakaita pachi chikwande kana pagunde mukume wepamuchetechera unoratidzika zvakanyanya setsanga asi kana zvasvika zasi kuchikwande ichocho yave kutosvikapo. Jesu haana here kuti mumazuva okupedzisira Mateo 24:24 iri miviri ichange iri pedyo nepedyo zvinozonyengera zvizenga zvakatemerwa avo vasanangurwa dai zvaikwanisika botse kunge chinhu chacho chaicho munoona ndizvo mumazuva okupedzisira. Zvino munoona yave nguva yegorosi zvino yave kusvika nguva yekukohwa. Rino harisi zera raLuther, rino harisi zera rePentecost, rino ndiro zera remwenga. Samozis akadana rudzi kubva mune rumwe rudzi. Kristu nhasi ari kudana kereke kubva mukereke. Muri kuona chinhu chimwe chete mumufananidzo achienda navo kunyika ichipikirwa yakabwinyiswa yemunaziendana kuenda. Zvino kuramba munhu wacho ari kudana Kristu zvisinei kana uri muPentecost, Methodist, Luther, chero zvaungava, unofanira zera rino. Handina chandinopesana navo kwete zvachose, asi muzera rino zvino unofanira kugamuchira sezvavakaita muzera riya munhu waKristu anova shoko. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko raiva Mwari. Zvino shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. VaHebheru 18:8. Munoona unofanira kugamuchira munhu wehupenyu husingaperi. Zvino upenyu hwaive naLuther hwaive kururamiswa, Wesley haive kucheneswa, kwakawedzerwa kwahuri, ePentecost vaive nekudzoreredzwa kwezvipo zvichidzoka mahuri zvawedzerwa kwahuri. Asi iye zvino huri kuzadziswa mumutumbi. Munoona matanho matatu awo. Zvino kubva imomo zvino kana rumuko rwauya upenyu hwakararama mune ivo maLutheran uhwo hwakabuda, upenyu hwakararama mumamethodist zvino ndokubuda, upenyu hwakapinda mumapentecost wese huchabvutwa kubva muvhu mumutumbi wemwenga kuti hutorwe huchiiswa pamberi paJesu Kristu kubwinya kuna Mwari. Oh, zvinofadza ichokwadi. Zvino takomuka nepakona takatarisa takanangisa kudenga. Takatarisa kuuya dombo rakateswa repamusoro repiramidi sokutaura patingaita kudzoka kwake. Kereke inofanira kumutswa kubva kuvakafa nokukasika, uye tinofanira kugadzirira. Uye nzira yoga yaunongogona handi kuti zvakanaka ndiriwe kuassemblies, ndiriwe kuoneness, twoness, kana chero zvairi ose zvavo ipapo ndiriwe Church of God. Izvozvo hazvina chinhu chazvinoreva. Madzibaba edu akadanidzira nokutamba, izvozvo zvakangonyatsa kunaka zvakakwana. Rakanga riri zuva ravo, asi nhasi wakatarisana kwete nesangano ravakagadzira, asi neupenyu huri kuenda mberi hunova Jesu Kristu. Muchinda uyu wechidiki akanga aita chinhu chimwe chete. Mozisi akanyora mirayiro iyoyo, asi munoona Mwari mumwe chete akanyora mirayiro kubudikidza nemuprofita wake. Ndiye chinhu chimwe chete chakaprofita kuti zuva rakanga richizouya ndichamutsa muprofita akafanana neni, uye zvichaitika kuti avo vose vasingamunzwi vachadimurwa. Shure uko muzvikwande nemumichekechera yemasangano vanofanira kuenda mberi kuupenyu. Zvino nhasi usati ndiri muPentecost, ndiriwe iyi, ndiriwe iyo. Izvozvo hazvina chinhu chazvinoreva. Unofanira kugamuchira munhu Kristu. Upenyu husingaperi hunotarisana nemumwe nomumwe wedu. Musazvikanganwa izvozvo. Vamwe vatungamiri munoona vaive vaine kubata kwakasimba paari. Vanhu vavo vanodzidziswa, handiti tirive iyi uye tirive iyo. Zvino vaive nekubata kwakasimba paari, asi chaive chinhu chine rufu kuramba utungamiri hweupenyu husingaperi. Zvino upenyu ihwohwo huri pano manheru ano. Ndizvozvo chaizvo Mweya Mutsvene uri pano anova Kristu muchinano chemweya. Mweya wake chizoro chiri pano. Nenguva duku nyika haichazondioni, asi imi muchandiona, nokuti ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika pakuzadziswa kumagumo enyika. Jesu ndiye oga anokwanisa kukutungamira kuupenyu husingaperi. Hapana kereke, hapana sangano, hapana muparidzi, hapana muprisita, hapana kana chimwe hacho chinogona kukutungamira pahuri. Unofanira kutungamirirwa naye iye oga anokwanisa kukutungamira. Ungazvifungidzira here iye achikutungamira kubuda mushoko rake rinova iye? Zvino iye kana ari shoko uye uri chikamu chake, haungavewo here chikamu cheshoko? Shoko iro Mwari pavari kuda kudira mvura dzeruponeso nhasi, kumuzivisa nhasi sezvakaita vaapostora. Vakamuziva saLuther, saWesley, semuvanhu mumazuva aya vakamuziva rino nderimwe zera ishoko shoko rakati zvino zvatiri kuona zvichiitika zvino zvakafanira kutaurwa kuti zvaizoitika munguva ino saka gamuchira Jesu Kristu zvino umurege akutungamire kuupenyu husingaperi nyange aive abudirira muchinda wechidiki uyu aive abudirira pane zvinhu zvose zvakanaka muchikoro aive akanaka semukomana akanaka pasina kupokana akanga akanaka sababa chaivo mukuteerera kuna baba vake nemune zvemabhizimusi akanga ari mukomana akanaka 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 kuvabereki vake ainge akatendeka kumuprisita wake ainge akatendeka kukereke yake ainge akatendeka kumirayiro yamwari asi akarasikirwa nechinhu chikurusa zvino zvimwe zvose zvakanga zvisisarevi zvakawanda kwaari paakaramba utungamiri hweupenyu husingaperi Jesu Kristu cherechedzai utungamiri uhwu hunotarisana nemumwe nomumwe wedu nhasi zvimwe chete sezvawakaita kumujaya uya isu hazvina basa kuti tiri vanamati zvakadini unogona kunge uri mukatorike unogona kunge uri mubaptist methodist kana kuti unogona kunge uri mupendekost kana chero zvaungava chinhu chimwe chete ichi chinotarisana newe manheru ano upenyu husingaperi ndiko kugamuchirwa kwajesu kristu tinopiwa mukana uyu pane imwe nguva muupenyu tinofanira kutarisana nechinhu chacho sezvakaita mujaya uyu nokuti uri munhu anofa uye unopiwa munhu unopiwa mukana wekusarudza une sarudzo mwari vakazviita saizvozvo kuti ukwanise kusarudza kana vakaisa adhama naeva pakukwanisa kuzvisarudzira kuti vasarudze zvino vakaita sarudzo isiyo zvino munoona havakwanisi kuita kwauri zvinodarika zvavakaita kwavari vanofanirwa kukuisa pachinhu chimwe chete kuti ukwanise kusarudza kana kuramba une sarudzo regai titarise dzimwe dzacho une sarudzo semujaya kuti uchava nedzidzo here kana kuti kwete une sarudzo iyoyo unogona kuda kuva kusangova nayo unokwanisa kungoiramba une sarudzo yemazvibatiro ako ndiri kuzongoti wadzisei zvishoma pano maona unokwanisa kubuda zvino worega vhudzi rako richikura zvino wova mubitl kana vamwe ava vasina chavanoziva kana imi madzimai unokwanisa kuratidzika semunhu akadzikama kana kuti unogona kuve mumwe wezvimwe zvisikwa zvisinganzwisisike zvatinazvo kunze uko maziso akaiswa bhuruu uye vhudzi rakagerwa bhibho nezvimwe zvinhu zvinopesana zvachose neshoko ramwari zvinova zvinopesana zvachose kana kusatopira haukwanisi kunamata munamato unogamuchirwa ndicho chokwadi ndizvozvo chaizvo ndizvo zvakataurwa nebhaibheri asi chii chakaitika kwamuri kereke maona terevhizheni zvakanyanyisa zvinhu zvakanyanyisa zvemunyika zvinyore kwazvo kuti munhu wako waadhama wakare urasikire mune izvozvo kuti uite sezvinoitwa nevamwe vose regai ndidzokorore izvi zvakare muchingwa chisina mbiriso mumupiro weya yananiso mumazuva amozisi mozisi paakabuditsa vana kunze paaiva nemazuva manomwe akwaisafanirwa kuva nembiriso pakati pevanhu munhu wese anozviziva izvozvo muna Exodo hapana mbiriso ichawanikwa mumusasa wako zvachose mazuva manomwe mazuva manomwe iwayo aimiririra mazera ekereke manomwe azere maona hapana mbiriso zvino chii ichocho hapana chitendwa hapana nyika Jesu akati kana uchida nyika kana zvinhu zvemunyika rudo rwamwari harutomborimo mauri maona zvino tiri kuedza kusanganisa izvozvo haukwanisi kuzviita unofanira kuuya kuchinhu chimwe chete chekutenda pada uchatenda mwari uchatenda kereke yako uchatenda nyika uchazo haukwanisi kuzvisanganisa pamwe chete uye haukwanisi kubatirira pazvinhu zvakare izvo zvakaitwa neimwe kereke yakakutangira unofanirwa kutora mharidzo yenguva akati zvainge zvasara musarege zvichigara kusvikira mangwanani kuuya mune rimwe zera iri zvipisei nemoto zviparadzwe kuti zera rauri kurarama mariri mharidzo yezera rino inofanira kuunzwa kubva mumagwaro uye igosimbiswa nokuratidzwa namwari kuti ndimwari ari kuzviita zvadaro zvimwe uchaigamuchira kana kuiramba ndihwo upenyu husingaperi utungamiri hwemweya mutsvene uchitungamira kereke yake tinogona kugara pazviri kwenguva yakareba asi ngatifambei tongoramba tichifambira mberi sarudzo yemazvibatiro ako unokwanisa haukwanisi kuzvisanganisa zvino uri zvichida kudivira mwari kana kuti uri kupikisa mwari zvino zvinoratidzwa kunze ndizvo zvinoratidza chaizvo zvacho zviri mukati maona chaguduma vakawanda venyu munofunga ndine rubhabhatidzo rwemweya mutsvene ndiri kuenda kudenga hazvina chinhu chimwe chazvinoreva kuti uri kuenda kudenga, kwete changamiri. Unokwanisa kuva nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene awa yoga yoga muupenyu hwako, uye unenge uchakarasika ugoenda kugehena. Bhaibheri rinotaura kudaro. Ndizvozvo chaizvo. Tarirai kuno, uri munhu wekunze une manzwiro mashanu anobata mutumbi wacho wekunze. Mwari akakupa manzwiro mashanu kwete kuti uvabate musha wako wepanyika: kuona, kuravira, kunzwa neganda, kunuhwidza nokunzwa nenzeve. Zvino une mweya mukati maiwoyo, uye une mikova mishanu, hana nerudo nezvakadaro. Mikova mishanu yaunogona kubata nyika yezvemweya nawo, asi nemweya wako unobatika, unobata zvinobatika. Wako wemweya unobata zvemweya, asi mukati maiwoyo mune munhu wemukati. Zvino munhu wemukati ndiye chizenga chiya chakabva kuna Mwari. Uye semwana anoumbwa mimba yaamai vake, kana mwana achinge auya mumimba yaamai vake kubudikidza nechizenga chiduku chinokambaira chichipinda muzai, achigadzira chimwe chizenga chemunhu, chinotevera chembwa, uye chinotevera chekatsi, nechinotevera chebhiza. Zvose zvizenga zvemunhu, nokuti zviri kuvakwa zvichibva pachizenga chemunhu chepakutanga. Zvino kana munhu abarwa patsva neshoko raMwari, akatemerwa kuupenyu husingaperi, achinzi musanangurwa. Rinezenge riri shoko raMwari pamusoro peshoko, shoko pashoko. Kwete chitendwa chesangano, zvinotevere shoko nechitendwa, uye hazvishande, haikwanise kuva nembiriso mariri pane upenyu husingaperi. Umwe chete, Jesu Kristu, shoko. Pakutanga, shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko raiva Mwari. Zvino shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu. Shamwari, munopa vana vangu chokudya, munondituma mhiri kuminda yokunovhangira pasi rose kunounza mharidzo. Ndinofanirwa kunge ndichirevesa kwamuri izvo zvandakatarisa. Zvichida hamuzvioni, ndizvo zvandiri pano kuti ndiedze kukutaurirai, kwete kuti handidi vanhu, imhaka yekuti ndinoda vanhu kugadzirisa. Pandinoona kutsvedza kwekereke ichitsauka ichiti zvakanaka, takaita zvakati uye tikaita zvokuti, zvino wotarisa nomukereke mose, zvino woona izvo hazvitongoshandi. Zvinotarirai pano muBhaibheri, zvino mugoona kuti zvinofanira kunge zvakadaro pamagumo. Zera riya rekereke yeRaodikia rinongodziya ndokuisa Jesu kunze. Shoko haana kumbodana, hapana kereke yaari kuzodana. Akati, vose vandakada ndinovatsiura, ndinovaranga kutora shoko nekunyatsoritaura zvakasimba. Uye ndichiti wakakanganisa mariri, ndicho chikonzero ndichikudai. Kana ukazarura mukova wondirega ndichipinda, ndichapinda ndigoshushura newe. Kwete kereke akatobudiswa kubva imomo, iri kuenda Ecumenical Council, ndiko kwayaenda, kudzokera chaiko kuRoma kwayakabva. Uye ndizvo chaizvo ndinazvo izvozvo zvakanyorwa pabepa makore makumi maviri nemashanu akapfuura, kana kuti makore makumi matatu nematatu akapfuura. Zvino heyoka iyo, kwete izvozvo bedzi zvakanyorwa muBhaibheri kubva pachiratidzo. Yadzokerazve, hapana nzira yokuiponesa, yatoenda ichange yakadaro. Mwari vari kudana dunga munhu. Ndimire pamukova ndichigogodza, kana chero munhu, munhu upi zvake, munhu mumwe chete kubva muchiuru, anogona kunge ari mumwe chete kubva mumiriyoni. Sezvandakataura manheru mashoma akapfuura, paya Israeri payakauya ichibva muIjipita, paingori nevanhu mamiriyoni maviri vakauya, uye vaingori mamiriyoni maviri, angori mumwe, kwakangori nevanhu vaviri bedzi vakapinda, mumwe chete kubva mumiriyoni. Manga muchizviziva here izvozvo? Karebi naJoshua. Zvino Jesu paakanga ari panyika, vakati, madzibaba edu akadya mana murenje, tiri kuchengeta tsika, uye tiri kuita izvi, tiri kuziva patimire. Akati, ndinoziva madzibaba enyu akadya mana murenje, uye ivo vose vakapasanurwa nekusingaperi vakafa. Kana mbeu yabva mumurume kana mukadzi, pane mazai miriyoni anouya, pane zvizenga miriyoni zvinouya, uye kubva kune izvo zvose zvizenga zviduku zvemhando, kana zviri, kana zviri zvabva kune mombe hono, kana murume, kana chero zvazviri, panongori nemamiriyoni ezvizenga, zvizenga miriyoni zviri kushanda. Imomo mune chimwe chete chezvizenga izvi chakatemerwa kuupenyu, nokuti pane zai rimwe chete uko rinobereka, rinosangana nacho. Ndizvozvo, izai rimwe chete rachinosangana nacho, sezvakangofanana nemutumbi uyu ugere pano, uye chizenga chinobva kuna Mwari. Maona, zvino tarirai kachizenga kaduku aka kachiuya kumusoro pakati pezvimwe zvizenga zvose izvi, uye kachizonongoka nemazviri kachizvipfuura kuenda kuno uku. Zvino kosvikowana zairiya rinobereka, zvino kwakambaira kachipinda mariri, zvino zvimwe zvese zvinofa. Ko, taikuri kuti, ndizvo zvazviri nekereke nhasi, mumwe chete kubva mumirioni. Munoona here kwainozove. Suo rakamanikana, uye nzira inhete, uye vashoma vachaiwana nokuti yakapamhama, inzira inoenda kunoparadzwa, uye kuchava nevakawanda, vachaenda naikoko. Ichocho, ichokwadi here hama Branham, handizive, asi ndiri kutaura, ndichingodzokorora gwaro. Maona. Zvino, wakatemerwa kuupenyu, unohuona, kana wakatemerwa kuhuona, kana usina kutemerwa kuhuona, hauoni. Zvakanzi, vane meso, asi havaone, nzeve, uye havanzwi. Munofanira kunge muchitenda zvakadini kereke, munofanira zvakadini kuzvitwasanudza, pachenyu kubva kuzvinhu izvi. Munofanira kunge muchibvira nemoto zvakadini kuna Mwari, nokuti meso enyu anoona zvamuri kuona, nzeve dzenyu dzinonzwa zvinhu zvamuri kuona. Utungamiri, ko, mawire ko pano manheru ano, kusonzwa mharidzo yakaita seii, ndakapuwa zita, pasi rose, nemakereke se, pengereki, ko, sei mauya, mweya mutsvene, wakutungamirai kuno, maona, maona, kuzoteerera, kudzingisa, kudimbura zvinhu zvemunyika, gamuchirai utungamiri waJesu Kristu, kana kuti, munoparara chokwadi, sezviri nyika, unesarudzo, emazvibatiro. Mazvibatiro aunozviita zviri kwauri iwe. Une sarudzo yemudzimai wako. Unoenda kunze uko unotora mudzimai wako. Unoda kutora mudzimai, unoda kutora uyo anoenderana nezvako. Kune zvaunoda kuti wako kuronga zvichava musha wako unouya. Ungafungidzira here murume, murume muKristu achienda kunze kunotora mwe vavana riketa echimbanje manje kuti ave mudzimai wake. Ha? Mungafungidzirewo here? Ko, murume uyo ari kufungei imhando yemusha waari kuzova nawo. Kana akatora nzenza inokurura nguo, kana nzenza inotamba, icho zvonyongoka, zvokudenha ruchiva, kubva mumugwagwa, kunze uku, chifeve chemumugwagwa. Oh, unoti, zvino, mirai zvishoma. Ko, anopfeka zvakaita sei, maona, maona, anopfeka zvikabudura nezvinhu. Iye, chifeve chemumugwagwa. Oh, unoti, zvino hama Branham. Oh, kuya, tumasiketi tuduku tunobata, kuita kunge, wakadururirwamo, chifeve chemumugwagwa. Jesu akati, ani nani anotarisa mukadzi akamuchiva, atoita choupombwe naye mumwoyo make. Zvino, anofanira kuzozvipindurira. Zvino mukadzi chii chaaita, aziratidza pachake. Ndiana nemhosva, pafunge ipapo. Unoti, havana dzimwe nguo dzavanogadzira, vane machira nemichina yokusona, hapana pembedzo. Ndizvo zvochaizvo. Zvino, handidi kukurwadzisai, uye izvi, hazvisi dambe, izvi, izvanzi naJehovha. Kuva mumagwaro, icho kwadi chaicho shamwari. Ine ndiri mutana, handichisina nguva yakareba yokurarama. Asi, ndinofanira kukuudza icho kwadi. Kana ino iri, mharidzo yangu yokupedzisira, icho kwadi. Maona, musadaro hanzvadzi, musadaro hama. Uye nemi imi machinda, makabatirira pachi, chitendwa. Uye, muchiziva shoko raMwari, riri kusimbiswa pamberi penyu chaipo, kubabatidzo romweya mutsvene. Nezvemazviro kwazvo izvi, zvatinazvo nhasi, uye zvadaro, nokuda kwechitendwa chenyu. Utendeuka uchibva kwariri. Ko, ungava sei mwanakomana waMwari iye uchiramba shoko raMwari iro rakafano profitwa remazuva ano okupedzisira atiri kurarama maari. Ko, unozviita sei? Ko, Bhaibheri rikagona kudana sei izvi? Sezvandakataura usiku wapfuura pamusoro pama mambo imwe nguva zasi kumaodzanyemba vavaiva nevanhu vatema ikoko vachitengeswa senhapwa. Handiti vainge vakangoita semusika wokutengesa motokari dzakamboshandiswa. Unowana gwaro rokutengeswa kwadzo. Zvino ndakakashamadzwa. Pane imwe nzvimbo duku, ndakaverenga rimwe zuva apo mumwe mutengi akauyako kuzotenga dzimwe. Zvino akati, saka, zvino ndinoda dzaive dzakasuwa waitofanirwa kudzishwapura kuitira kuti dzishande nokuti vakanga vari kure nekumusha. Vaive nhapwa dzakatengeswa. Zvino ivo vari munyika yeutoro vainge vasina zvavanoziva nezvayo uye havaizodzokera kumusha zvakare. Zvino vainge vakasuwa waitofanirwa kuvashwapura kuvaita kuti vashande. Asi mutengi uyu akauya pane rimwe purazi, mumwe muchinda wechidiki ipapo aive akabudisa chipfuva chake kunze, chirebvu chiri mudenga. Iyeye awaisa muroro, ainge akachangamuka uye achichengeta mufaro wevamwe vose uripo. Mutengi akati, ndichamutenga. Akati, haasi kutengeswa, haasi kuzodaro, hausi kuzomutenga nokuti haasi kutengeswa. Akati, saka chii chinomuita kuti ange akanyanya kusiyana? Ndokuti ndiye mukuru pamusoro pavo vose here? Ndokuti kwete. Akati, munomupa chokudya chakasiyana here? Ndokuti kwete, angori nhapwa anodya kunze uko kumabhodho pamwe chete nevamwe vose. Ndokuti chii chinomuita kuti ange akanyanya kusiyana zvakadaro? Akati ndakambonetsekawo pachangu kusvikira ndazoziva uko kuAfrica, uko kwavanobva, uko kwavakatengwa nemabhunu, zvino ndokuvaunza kuno ndokuvatengesa senhapwa. Ikoko baba vake ndimambo werudzi, asi zvakadaro ari mutorwa kure nekumusha, anoziva kuti mwana wamambo, saka anozvibata nenzira iyoyo. Kutuko kwakadini kuChikristu? Tinofanira kunge tichimiririra Mwari neupenyu husingaperi. Panongori nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi, uye ndiMwari ndiye ega ane upenyu husingaperi. Uye tirizvibereko zvake, nokuti tiri zvizenga zvemweya wake. Naizvozvo tinofanira kuzvibata madzimai nevarume sezvakataurwa neBhaibheri kuti tiite, kwete vana Jezebheri mumugwagwa navana Riki vemusangano. Asi sevarume kwavo maKristu, vanakomana nevanasikana vaMwari vakabarwa nemweya waMwari, vachiratidza chiedza mumazuva edu uye achichiparadzira, ndizvozvo chaizvo tatsauka zvakadini kubva kwachiri? Sei zvimwe chete zvakaitwa nemukomana uyu pano akaramba akasagamuchira upenyu husingaperi, nokuti waizomubvisira chimiro chake pavanhu, waizomubvisira mutambarakede wake wemari, waizomubvisira kuwadzana kwake mukereke, waizomubvisira zvinhu zvakawanda aiziva zvawaizomubvisira. Aiva mukomana anofunga zvakakwana. Zvino akanzwa kuti haakwanisi kubhadhara mubhadharo wacho, asi akafunga, ndichangovimba nechinamato changu ndoenderera mberi. Asi zasi mumwoyo make aiziva kuti paive nechimwe chinhu pana Jesu Kristu chakasiyana nevaprisita vezuva iroro. Uye chero mharidzo inouya, mharidzo yakabarwa yechokwadi yaMwari, yakasiyana nemaitiro akare. Pae kupodza kwaMwari pakwakaitika, kwete kare makacherechedza here kuti atevedzeri akaitevera sei? Maona, zvino mumwe nemumwe wavo ari mumasangano umu achigara imomo. Pari anoziva here kuti paifanira kuva nemharidzo yaizozvitevera? Nemhaka yei? Mwari havati varaidzi, vanokwezva meso edu nechimwe chinhu. Zvino pavanokwezva meso edu, ipapo vane mharidzo yavo. Tarirai pavakatanga kuuya panyika, uye ndokutanga shumiro yavo. O Rabhi wechidiki, tiri kukudai nechekuno mukereke medu. Isu uyai zasi kuno, uprofita wechidiki. O, tiri kukudai nechekuno uku, uyai kuno. Asi rimwe zuva akasimuka akati, ini nababa vangu tiri mumwe. O, ini zvangu anozviita Mwari pachake. Kunze kwokunge wadya nyama yemwanakomana wemunhu nokunwa ropa rake, hauna upenyu mauri. Ndimusveta ropa, hatine nechokuita nazvo. Ivo vaapostora vakagara ipapo chaipo, zviuru zvakamusiya. Asi vaapostora ava vaive vakatemerwa kuupenyu. Akataura kudaro havaigona kuzvitsanangura, vakazvitenda. Vakanyatsa kugara nazvo nokuda kwekuti vakati hapana munhu akwanisa kuita mabasa aya. Nyange vaprisita vaizviziva. Nikodhimo akati, tinoziva kanzuro yeSanhedrini kuti hapana munhu angakwanisa kuita mabasa aya kunze kwekunge abva kuna Mwari. Maona, Petro nezuva rePentecost akati, Jesu weNazareta murume akasimbiswa naMwari pakati penyu, Mwari vaiva naye. Tarirai mumagwaro izvo magwaro akati aizoita. Jesu akati, njerai magwaro, maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi? Ndiwo anondipupurira. Dai maiziva Mozisi, maindiziva, nokuti Mozisi akanyora kuti ndaizouya muchimiro chandaizouya nacho. Akauya semwanakomana wemunhu, anouya mumazita matatu, saMwari, matatu saBaba, mwanakomana nemweya mutsvene, Mwari mumwe chete, unhu hutatu. Uye saizvozvo zvakare kururamiswa, kucheneswa, Luther, Martin nemaPentecost chinhu chimwe chete, unhu hutatu, nzvimbo nhatu, mazera matatu ekereke chinhu chimwe chete, bura, ropa nemweya. O, apo uchingoenda mberi, zvinhu zvitatu zvinokudzosera mumutumbi, sokuti zvinokuunza kubva pakuberekwa kwako kwepanyama zvichifananidzira kuberekwa kwako kwepamweya. Mwana anozvarwa chinhu chokutanga, mvura, tevere ropa, zvino kozoya upenyu. Ndiyo nzira yaunoya nayo muumambo hwaMwari, nzira imwe chete. Maona, ndiyo nzira iyo kereke yainouya nayo, nzira imwe chete, chinhu chimwe chete. Zvino cherechedzai pazvinhu zvitatu izvi. Mwari akaumba wake kuumba mutumbi wake. Zvino tinoona kuti muno umu une kodzero isarudzo yako, unosarudza musikana waunoda kuroora akakubvuma zvakaringana. Zvino chimwe chinhu, unosarudzo yokuti unoda here kurarama kana kuti haudi kurarama. Unosarudza zvino pakati peupenyu nerufu, unogona kurarama. Mukomana wacho aiva nesarudzo iyoyo, aive akabudirira mune zvimwe zvinhu zvose. Munhu aive munamati, asi akaziva kuti apo izvo akataura nezvazvo pachake. Ndakachengeta mirayiro yose iyi kubvira ndiri mujaya, asi aiziva kuti akanga asina upenyu husingaperi. Maona, zvino akanga aine sarudzo yekugamuchira kana kuhuramba zvino akahuramba ndiko kukanganisa kune rufu kwaakati amboita zvimwe zvese hapana zvazvakazombova hazvidaro hazvina zvazvinombova kunze kwokunge watora sarudzo iyoyo zvino ngatimuteverei pakusarudza kwake zvino tigoona kwazvakamutungamira zvino munoona kwaakasarudza zvino tarirai akanga ari murume mupfumi akanga ari muzvina bhizimusi akanga ari mutongi uye akanga ari munhu ainamata zvese izvozvo nhasi taiti vakomana ndiye mumethodist kana mubaptist kana mupentekosti wemazviro kwazvo ndiye muchinda chaiye mukomana akanaka kwazvo akanaka hapana chawaikwanisa kutaura nezvake ane ushamwari akanaka anowadzana nevamwe nezvimwe zvose hapana zvekurarama zvine tsvina paari zvichida akanga asingapute kunwa kana kumhanyamhanya kumafaro nemadhanzi kana chero zvatingazvidana nhasi sezvatingareva kuti mukristu asi izvozvo hausi upenyu husingaperi nyangwe zvakadaro handizvo zvatiri kutaura nezvazvo aigona kunge akatendeka kukereke yake umo zvichida ndimo maaive asi munoona zvino ndekupi kwayakamutungamirira mukurumbira mukuru ngatiti dai ainge ari muparidzi aigona kunge akange akawana kereke iri nani aigona kunge aive mukuru wedunhu kana mubhishopi maona inokutungamira kumukurumbira zvino yakamutungamira kuupfumi nembiri zvinogona kuita chinhu chimwe chete nhasi uye nechipo chikuru chekuimba ndafunga pamusoro pemujaya uya chinguva chapfuura akaimba chimbo chiya pano kuti akachipa sei kuna dhiabhori uye zvino anochiwana chichidzoka kwaari uye kuti akasiyana zvakadini naElvis Presley nevamwe vaya Pat Boone neboka rakadaro Henry Ford machinda aya vaimbi vakuru zvino ndokutora matarenda avo matarenda akapiwa namwari zvino ndokurishandisa kufemera mabasa adhiabhori ndizvozvo chaizvo mumwe muimbi mukuru achitengesa matarenda akapiwa namwari kuitira mukurumbira munyika ino uve mumwe munhu ko ungazova sei munhu akadarika izvo zvaungava kuti ungovewo mumwe munhu pane kuti uve mwanakomana wamwari handina basa kuti uri muridzi weguta rose pasi rose uye usati wagamuchira utungamiri hweupenyu husingaperi kubudikidza nemweya mutsvene kristu ko uchazviita sei umbori aniko zvako uri munhu anofa akafa akafira muzvivi nekudarika uri munamati sezvaungada kuva wakatendeka sezvaungada kuva kukereke muparidzi kana uchida kunge uri upurupiti asi kuramba unofa aive akabudirira zvikuru aive akabudirira zvikuru pano muupenyu huno zviro kwazvo tinomuona apo patinocherechedza ipapo tinoona muchinda uyu kuti akaenda tikamutevera zvishoma tinoona kuti akabudirira zvikuru uye tikamutevera nemubhaibheri tinocherechedza kuti iye tinomuona ave munhu mupfumi ane nzvimbo dzakakura kwazvo akanga achivaraidza nemitambo mutongi nameya weguta kana nevamwewo ari pamusoro pedenga remba yake zvino ane mabiko makuru nemahweta echidzimai akawanda nevakadzi vasikana nezvimwe zvose zvakamukomberedza zvino pane mupemhi akarara pagedhi anonzi razaro anomutsvairira mafufu tinoziva nyaya yacho chinhu chakatevera anoenderera achibudirira sezviri kungovawo makereke anhasi mumwe muzvina bhizimusi akagara pano achindiudza imo muno chaimo mucalifornia kuti kereke ndiyo inoudza bato remubatanidzwa wevashandi zvokuita munoona zviri kuuya kereke nenyika zvakare zviri pamuri chaipo muri kuona matove imomo chaimo zvino munotora munembo wechikara musingambozvizivi kana wakambotenga rimwe rematepi angu wana iri kana ndasvika kumba muhwezva wenyoka zvino muchaona pacho pazviri moona kuti izvi zvinogumira kupi ndava kuenda kumba zvino kunotaura kana ishe vachida ndeye maawa anenge mana saka handaikwanisa kuichengeta pane mumwe musangano wakafanana neuno unofanira kuenda kumusoro uku kwekuti kereke inokwanisa kutsungirira neni zvakareba nemwoyo murefu cherechedzai asi zvino munokwanisa kuteerera kutepi yacho pane imwe nguva mumbamenyu cherechedzai izvi zvino tinoona kuti akabudirira zvikuru ipapo tinozomuona ava paya kusvikira akanga awedzera kubudirira kusvikira akati ndine zvakawanda vakomana angadai akava muchinda chaiye wezuva rino aisadaro here nyangwe matura angu azarisa ave kutsemuka uye ndine zvakawanda kusvikira ndakati oh mweya chizorora hako asi zvaakaita pakutanga akaramba utungamiri hwajesu kristu kereke yake njere dzake dzidzo yake nezvose zvakanga zvamutungamirira mukubudirira majuda ose aimuda aipa kwavari aivabatsira agona kunge akaita ichi icho kana nechimwe asi muri kuona akaramba utungamiri wa Jesu Kristu upenyu usingaperi uye kuti Bhaibheri rakati akati iwe benzi manheru ano mweya wako uri kudikanwa uye zvino tinomuona nzvimbo inotevera ari mugehena akasimudza meso ake ndokuona mupemhi uya uyo waakadzingira mumugwagwa ari muzvipfuva zvaAbrahama kukanganisa kune rufu kwakadini kuti makereke aka akanga akanaka mugwara raaienda naro asi zvakadaro akanga asina upenyu husingaperi zvino ndirangaridza imwe mharidzo yandakaparidza pano kusirikare hako sefa yemunhu anofunga munogona kunge makava nayo ndakanga ndiri kuenda ndichifamba nemusango ndakanga ndichivhima tsindi mumatsutso ano zvino ndakatarisa pasi uye saizvozvowo handikwanisi kutaura kambani yacho yefodya munoiziva zvino ipapo paive parere chipakiti chefodya chakarara ipapo zvino ndakangopfuura nepachiri ndichitsvaka musango zvino ndakaona chipakiti chakarara ipapo zvino ndakatarisa shure zvakare chaiti sefa yemunhu anofunga kuravira kwemunhu anoputa ndakatanga kufunga ndichienda nemusango zvino mweya mutsvene wakati dzokera unochinhonga ndakasveverera pasi ndokuchinhonga sefa yemunhu anofunga kuravira kwemunhu anoputa ndakafunga kambani yemuamerica pano ichitengesa rufu rwakavanzwa kuvagari vavo chaivo vemuamerica sefa yemunhu anofunga iwe nekuravira kwemunhu anoputa ndakanga ndiri kuworld fair nayu briner yavamwe kumusoro ikoko paainge achipa ongororo dzose uye kuti akaisa mudzanga mumwe chete zvino ndokukweva nepadombo remabho zvino ndokutora akapukuta nicotine zvino ndokuiisa pamusana wegonzo gonzo jena zvino mumazuva manomwe rakanga razara nekenza zvokuti rakanga risisagone kufamba zvino vakati munoziva vanoti sefu ndokuti manomano ekuti vagowedzera midzanga yokutengesa zvinotora nicotine ine humwe huwandu kugutsa dhimoni iroro ndizvozvo chaizvo zvino paunotora mudzanga une sefa zvinotora midzanga mina kutsiva mumwe chete manomano ekuti vakutengeserei midzanga yakawanda haugone kuva nechiutsi kunze kwekunge uine tara zvino tara une kenza munoona zvazvizvi zvino vomuamerica mapofu vari kutarisira kuti tsuro ibude kubva munguwani pamwe pano vanonyengerwa nazvo haukwanisi kuva nayo rufu handina basa kuti unoenda nekupi rufu chero kwese kwaunoenda sefa yemunhu anofunga munhu anofunga haamboputi zvachose ndizvozvo chaizvo ndokunge kana aine pfungwa zvachose saka ndafunga kuti zvingangoenderana nemakereke maona ndinofunga ko mwari vane sefa here hongu uye kereke yoga yoga ine sefa ndizvozvo chaizvo vanosefa avo vanopinda uye vanorega rufu rwakawanda ruchipindawo zvakare ko ungakwanisa sei kukweva sangano nemusefa yamwari ko ungazviita sei ko ungagona sei kukweva mudzimai ane bvudzi rakagerwa nemusefa iyoyo ndiudzeiwo ko ungazvikwanise sei kukweva mudzimai anopfeka midhebhe neimomo apo chinyangadzo kwaari kupfeka hanzu yakafanana neye murume munoonaka sefa yamwari inomubatira kunze ikoko haimbomurega achipinda asi kereke dzine masefa adzo saka ndinoti kune sefa yemunhu anofunga rinova shoko ramwari uye inokwanirana nekuravira kwemunhu mutsvene ndizvozvo chaizvo munhu mutsvene kwete munhu wekereke asi kuravira kwemunhu mutsvene nokuti yakachena utsvene shoko ramwari risina kusvibiswa pane sefa yemunhu anofunga zvino nhengo yekereke nokurayira kuti ushandise iyoyo nokuti inounza nyika mukati uye rimwe bundu racho rufu rimwe bundu rinovirisa kambiriso kamwe kaduku kanovirisa bundu rose ani naani achatora shoko rimwe chete kubva mune iri kana kuwedzera shoko rimwe chete kwariri chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu pabindu reedheni chii chakakonzera rufu pamwe nokusuwa kwese uku kushungurudzika kwese mwana muiki wese anofa magwiriri ose mugurokuro amburenzi yose ichirira chipatara chose nzvimbo yose yamarinda zvakavepo nokuda kwekuti evha akapokana shoko rimwe chete kwete rose zvaro zvakangoricheyamisa zvino mwari vakati munhu ipapo aifanira kuchengeta shoko rese ramwari. Zino, ndiko kwekutanga kwebhaibheri. Pakati pebhaibheri, Jesu akauya uye akati, munhu haangararami nechingwa choga, asi neshoko rose rinobva mumuromo waMwari. Kwete chikamu chao, ose zvao. Kwekupedzisira kwebhaibheri, zvakazarurwa 22, Jesu anopa uchapupu hwake omene chizaruro chebhaibheri. Jesu Kristu zvino akati, ani naani anobvisa shoko rimwe kubva pano kana kuwedzera shoko rimwe chete kwariri, chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu. Zvino tipfuura nemusefa iyoyo yemunhu anofunga, uchava nekuravira kwemunhu mutsvene paunozobuda neimomo. Ndizvozvo uchava nekuravira kweutsvene. Hanzvadzi, iwe unopfeka nguo idzi, uungane zvazvo. Uchazenge unoti, ndine hunhu kumurume wangu, ndine hunhu kumukomana wangu, ndiri musikana ane hunhu. Asika, ko mutadzi uya akakutarisa paachapindurira upombwe, ndiani akazviita? Unoona, uchava nemhosva. Unozviona, zvakanyorwa mushoko. Saka ndiye uya waona. Oh, iva mudzimai anofunga. Iva anofunga, unogona kuti zvingangu zvakanaka. Ko kana zvikaitika kuti ndizvo zvacho zvazviri, ukataura kudaro uye shoko rimwe chete harikundiki. Maona, murume mukuru akandiudza nguva shoma yapfuura, akandidana mukamuri yake ndokuti, ndiri kuzoturika maoko pamuri, hama Branham, muri kuparadza shumiro yenyu muchiparidza zvinhu zvakadaro. Ndikati, chero shumiro hayo inoparadzwa neshoko raMwari inofanira kuparadzwa. Maona, akati, ndichaturika maoko pamuri, ndokuti, makatumwa kuzonamatira vanorwara. Ndikati, mutenda zvinhu izvozvo here, hama? Iye ndokuti, kwete, asi hazvinaka nebasa nesu. Ini ndikati, ndezvebasa raani zvino? Maona, zvakanaka. Akati, ibasa remufundisi. Ndakati, tarira ungano. Ndizvozvo chaizvo. Maona, gore negore ndinopfuura ndichiparidza zvinhu izvi, uye ndinofunga zviro kwazvo vanozvibata. Gore rinouya pandinodzoka vanenge vatowedzera kuwanda kudarika kare. Maona, ndizvozvo chaizvo. Zvinoratidza kuti vazhinji vakadanwa, asi vashoma ndivo vakasarudzwa. Utungamiri ndiwo Mweya Mutsvene, shamwari. Unokutungamira nokukuratidza gwara muzvokwadi yose kana iye Mweya Mutsvene achinge auya. Zvino zvifunge izvozvo, fura sefa yemunhu anofunga, ndiro Bhaibheri, kwete chitendwa chako, kwete kereke yako, unozorasika. Tora sefa yemunhu anofunga, ndipo apo mukomana uya asina kufunga akatora sefa yekereke akava nemukurumbira, munhu mukuru, asi mugehena akasimudza meso ake ari mukutambudzwa. Zvino iwe chitora sefa yemunhu anofunga, Jesu Kristu, shoko. Zvino unozoda kuravira kwemunhu mutsvene, nokuti inogutsa izvozvo. Kana uine Mweya Mutsvene mauri, iyi inozvigutsa. Kana Mweya Mutsvene usipo, ipapo unoti, oh, saka handifunge kuti izvozvo zvine mutsauko wazvinoreva. Ona zvavatoita ipapo chaipo. Zvimwe chete zvakaitwa naEvha wanyatsodzokera panzvimbo imwe chete. Zvino ngatiendei mberi zvishoma. Zvino ngatitorei tosiya murume iyeye ipapo, uyo asina kushandisa sefa yemunhu anofunga, akaramba kugamuchira utungamiri hwaJesu Kristu kuupenyu husingaperi. Zvino ngatitorei mumwe muzvina bhizimusi, mupfumi wechidiki, mutongi, aiva nemukana mumwe chete uyo waiva nemurume uyu, uye akahugamuchira, akagamuchira utungamiri hwaKristu. Zvino pane vaviri vavo mubhaibheri vatiri kuzotaura nezvavo. Uyo wacho vatinoona kuti akahuramba. Zvino regai titore murume uyu, mumwe muzvina bhizimusi, mupfumi wechidiki, uye ari mutongi. Zvino akagamuchira utungamiri. Magwaro anotiudza pamusoro pemuchinda uyu, kana muchida kuzvinyora pasi, muna vaHebheru 11:23-29, Mozisi nokutenda wakaramba kunzi mwanakomana wemukunda waFarao, akati zviri nani kutambudzwa nematambudziko aMwari, akakoshesa kuzvidzwa kwaKristu sepfuma huru kukupfuma kwese kweIjipita. Munoona, akagamuchira upenyu husingaperi. Mozisi akakoshesa kushorwa kwaKristu sepfuma huru kudarika upfumi hwese hwaive panyika. Mozisi akakoshesa izvozvo kuve zvikurusa. Zvino murume mupfumi uyu haana kudaro. Zvino Mozisi akanga ari jaya mupfumi, mutongi, aizova Farao, akanga ari mwanakomana waFarao, uye akanga ari achazogara nhaka yekutonga. Zvino akatarisa kunze kune zvisingagoneki, boka ranaganya matope, boka renhapwa. Asi nokutenda akaona vimbiso yaMwari kubudikidza nemushoko kuti vanhu ava vaizova vagari munyika yeutorwa kwemakore mazana mana, asi vaizobuditswa neruoko rune simba. Zvino akakoshesa izvozvo. Hareruya! hupfumi hukuru kudarika hupfumi hwese hweIjipita. Nokuti akasiya eJipita asingazive kwaainge ari kuenda. Akatungamirirwa naKristu. Akasiya. Zvino haive netsoka yake pachigaro chokutonga uye aikwanisa kunge ari kunge ari farao aitevera muIjipita asi akakoshesa kushorwa kwaKristu kushorwa kudainzwa kunzi uyo asinganzwisisike daidzwa kunzi mupengo uye kuti atore nzvimbo yake nevanaganya matope nemipengo nokuti akaona kuti nguva yacho yokuti gwaro rakavimbiswa richizadzikiswa yainge yavepo zvino. Zvino kereke, pepukai, hamusi kuona here chinhu chimwe chete manheru ano? Nguva yakavimbiswa yave patiri. Koshesa kushorwa kwaJesu Kristu sepfuma yakakura kudarika kuyanana kwese mune chero chipi zvacho. Kana zvikatora baba naamai, kereke, chero chimwe chipi zvacho, tevera utungamiri wemweya. Ngatiteverei Kristu uyu zvishoma. Mozisi uyu wechinguva chishoma akaita izvozvo. Ngatitarisei upenyu hwake. Chinhu chokutanga paakagamuchira kutora kushorwa kwaKristu ndokusiya dzidzo yake, ndokusiya uchenjeri hwake hwese. Akadzidziswa muuchenjeri hwese hwevaIjipita. Zvino nomukurumbira wake wose, chigaro chake choushe, tsvimbo yake yeumambo, umambo hwake, korona yake, zvose zvaaive nazvo akazviramba. Zvino mumwe muchinda uya aizvida ndokuramba Kristu. Zvino murume uyu akaramba izvozvo ndokugamuchira Kristu. Zvino nokukasika chii chakaitika? Akatozvipatsanura pachake. Hareruya! Shoko racho rinoreva kuti Mwari wedu ngaarumbidzwe. Zvakashata kwazvo kuti tave kurikanganwa. Akaramba zvigaro zvoushe nomukurumbira angadai akava navasikana vechidiki vakange mazana emadzimai uye angadai akava nemakuva pasi pe handiti Ijipita yaitonga pasi rose. Nyika yakanga iri pasi petsoka dzake uye akanga ari mudyi wenhaka kwairi yese. Asi nokutarisa mugwaro uye achiona zuva raakanga ari kurarama mariri uye achiziva kuti chimwe chinhu chaiva maari, mbeu iya yaMwari yakafanotemerwa yakanga yave kushanda. Handina basa kuti une mukurumbira zvakadini kana kuti uri izvi zvakadini. Unogona kunge uri mukuru wekereke, unogona kunge uri mufudzi, unogona kunge uri izvi izvo kana zvimwewo. Asi kana shoko iroro upenyu husingaperi kubudikidza neshoko raMwari richinge rakafanogadzwa mauri uye uchiona nyaya yacho ipapo, zvinotanga kushanda zvichibuda kunze sezvizvi. Wotanga kubuda, wotanga kuzvibata. Uye akaramba kunzi mwanakomana womwanasikana waFarao nokuti akakoshesa kushorwa kwaKristu hweupfumi hukuru kudarika upfumi hwese hwemuIjipita kana hwepanyika yose. Akakoshesa izvozvo. Tarirai zvaakaita, akahutevera. Pakarepo nokukurumidza akadzingwa kubva pavanhu vake, vanhu vaimbomuda. Zvinogona kukutorera zvose zvaunazvo. Zvinogona kukutorera musha wako. Zvinogona kukutorera ushamwari hwako. Zvinogona kukutorera zvemapati ekusona. Zvinogona kukutorera nzvimbo yako makiwani. Zvinogona kudaro. Handizivi kuti zvinokutorera chii, asi zvinokutorera zvinhu zvose zviri zvenyika kana zviri zvemunyika. Unofanirwa kutozvipatsanura kubva kuzvinhu zvose zvenyika. Unofanira kutozviita. Mozisi akaisa zvinhu zvose padivi akaenda mugwenga aine chimuti muruoko rwake. Amen. Mazuva namazuva akadarika uye ameno here kana akambofunga kuti akanga akanganisa? Kwete. Nguva zhinji vanhu vanotanga uye voti, oh, ndichazviita kugwinya kuna Mwari. Ndazviona. Rega mumwe munhu ambokuseka uye aite jenewe kuda ndakakanganisa. Iye akati avo vasingakwanisi kugamuchira kurangwa vana voupombwe uye havasi vana vaMwari. Munoona, vanoshanda nemanyawi. Munoona, mbeu yandange ndiri kutaura nezvayo nguva shoma yadarika. Munhu wemukati uyu wanga asipo kubva pakutanga, wanga wakazodzwa nemweya uye ndokuita zvose zvakasiyana. O imi, ivo, kana mweya wako wakazodzwa, unokwanisa mweya mutsvene wechokwadi chaiwo, asi unogona kungoramba uri diabore. Oh, unoti, hama Branham, vaprofita venhema, Bhaibheri rakati, mumazuva okupedzisira, vachava navaprofita venhema. Jesu akati, vachasimuka vana Kristu venhema, kwete vana Jesu venhema. Zvino, hapana munhu anomirira izvozvo, asi vana Kristu venhema. Kristu, zvinoreva, vazodziwa. Vakazodzwa zvenhema, vakazodzwa, asi pakadzika-dzika pavo, ndevenhema, uye vanoita mashura nezviratidzo zvikuru kwazvo. Anotaura nendimi, anotamba mumweya, achiparidza vhangeri. Judas Iscariot akazviita Simeoni kana kwete nokumbira wenyu Kaifasi akaprofita Bharami munyengeri uya chokwadi akaita zviratidzo zvose zvose hazvo nezviitwa zvose zvichinamato asi munoona ukaisa mhodzi yetsine nemhodzi yegorosi bindu rimwe chete zvino wogopira mvura pazviri nokuzvizodza zvose zviri zviviri zvinofara zvese zviri zviviri zvinokudzwa nayo mvura imwe chete zuva rinopenya nevakarurama nevasina kururama uye mvura inonaya pane vakarurama nevasina kururama asi nezvibereko zvavo muchavaziva ko mungagara sei musingaenderani neshoko ameni maona zvandinoreva mvura inowira pane vakarurama nevasina kururama vakazodzwa jesu akati vachauya kwandiri nezuva iroro voti ishe ishe handina kudzinga madhimoni here handina kuprofita here handina kuita zvinhu zvikuru muzita renyu here iye achati imi vaiti vezvisakarurama ibvai pandiri handitombokuzivai endai kugehena rokusingaperi iro rakagadzirirwa dhiabhori nengirozi dzake muri kuona ishoko rakadini zvenhema kunamata pasina kushingaira pasina ko unozviitirei iwe usingafanirwi kuzviita ko unotorerei zvinotsiva iro denga rakazara nezvechokwadi maona hamufanirwi kudaro zvino tinoona mozisi akazodzwa hapana chaigona kumudzosera shure hama dzake chaidzo dzakamuramba izvo hazvina kumumisa akaenda hake murenje zvino rimwe zuva kunzi ikoko akasangana namwari chiso nechiso mishongo yomoto yakarembera mugwenzi akati mozisi bvisa shangu dzako nzvimbo yako youmire pairi itsvene nokuti ndanzwa kuchema kwevanhu vangu uye ndanzwa kugomera kwavo zvino ndarangarira vimbiso yangu yeshoko zvino ndiri kudzika pasi ndiri kuzokutuma zasi ikoko kuti undovaburitsa zviro kwazvo akasangana namwari chiso nechiso akataura naye akatumwa namwari mwari akanyatsa kudzoka shongwe yomoto iya imwe chete ndokusimbisa muprofita uya aive akamira ipapo pagomo kuratidza kuti ndizvo paakatora maoko ake uye akaita mhando dzose dzezviratidzo zvakasiyana-siyana nezvimwewo vanga vane vatevedzeri zvechokwadi panga pana jambure najani vakanga vakamira ipapo vachiita zvimwe chete zvavaiita asi ndiani akanga ari wokutanga maona zvakatangira kupi zvakabva mushoko here ndiyo yanga iri nguva yacho here zvino munoziva here kuti zvinhu zvimwe chete zvakavimbiswa zvakare mumazuva okupedzisira najambure najani vakadzivisa mozisi izvo zvichaita varume ava vane mifungo yakatsveyama pachokwadi onai mumazuva okupedzisira uye vanoita chinhu chimwe chete kutevedzera zvose imomo mumaitiro mamwe chete iwayo nguruve ichienda kumatope ayo uye imbwa kumarutsi ayo imi mapentecost makabuda mumasangano makore akapfuura mukaatuka vana baba nana amai venyu uye makanyatsodzokera zvino mukaita zvinhu zvimwe chete zvavakaita uye zvino angori matope nemarutsi mamwe chete maona kana zvakaita kuti chechi izvirutse muzera repentecost rekutanga zvichaiita kuti izvirutse zvakare nhasi maona zvinofanirwa kudaro nyangwe iri chikwande chinofanira kuuya muchekechera haungavi iwo wega chikwande chinofanirwa kuuya onai chinotakura zvino tava kurarama mumazuva okupedzisira tarirai zvinhu zvakavimbiswa munguva iyoyi cherechedzai uyu mozisi achisimbiswa zivai pavakabuda kunze uko dzimwe hama dzake dzakamupandukira vaida kuita sangano vakati unoita sekunge ndiwe munhu utsvene wega pakati pedu ungano yose itsvene akadaro kora dhatani ngatisarudzei varume tiite chimwe chinhu mozisi iye ndakamunzwira tsitsi akaenda zasi akati ishe akawira pasi pamberi pearitari akati ishe mwari vakati zvipatsanure kubva pavari ndafinikana nazvo ndokungovhura nyika ikavamedza ndo zvese onai aiziva kutumwa kwake mwari havashandi nemasangano iye haashandi namapoka anoshanda nedungamunhu ndizvozvo chaizvo nguva dzose kwete mumapoka dungamunhu munhu mumwe chete mumazuva okupedzisira iye akati ndimire pamukova ndichigogodza uye kana chero munhu kwete chero boka chero munhu anonzwa inzwi rangu uye wondinzwa ndichauya kwaari ndosvusvura onai kana chero munhu akagona kunzwa inogona sei ingagona sei maikrofoni iyi zvino kuburitsa inzwi rangu kunze uko kunze kwekunge yakatemerwa kuti idaro ndinogona kuzhambatata ndakatarisa pabhodhi apo nesimba rangu rose asi hapana zvinoitika nokuti iyi yakatemerwa uye ndokugadzirwa ndokusikwa iri maikirofoni Zvino kana shoko ramwari riri mauri kubva mukufano temera kwamwari mauri makwai angu anonzwa inzwi rangu anoziva nguva yangu haateveri muenzi maona zvinofanira kuva izvozvo kutanga avo vose vandakapiwa nababa vachauya mumwe nemumwe wavo munoona zvino anoenderera mberi pakuguma kweupenyu pano akangopfuura cherechedzai paakasvika pamagumo enzira ava kuvhara zvino nokuti nguva yave kupera vasara maminitsi makumi maviri namashanu kuti 10 dzikwane cherechedzai zvino kumba nguva dzinenge dzichipo kuma 2 kana 3 o'clock tinotanga kuti nhai nguva yava kuti perei maona maona asi zvino ndaparidza usiku wakawanda zvousiku hwese pauro akaparidza vhangeri rimwe chete irori muzuva rake zvino mumwe mujaya akadonha pamadziro akazviuraya zvino pauro nechidzoro chimwe chete ichocho nevhangeri rimwe chete iroro akaradzika mutumbi wake pamusoro pake akadzoka kuupenyu zvakare vakazvifarira kereke yakanga iri kuvambwa chimwe chinhu changa chiri kuitika cherechedzai zvakaitika apa Mozisi paakaburukira murume mupfumi uyu paakaburuka kana mutongi wechidiki watataura nezvake zvose ari munamati uye aiva nhengo yekereke uye nezvose akanaka akadzidza muzvina bhizimusi akanaka uye nezvose paakasvika pamagumo enzira akatanga kuzhambatata hapana pokutsika huripi utungamiri hwake ainge atungamirirwa nekereke yake iyo yakafa ainge atungamirirwa nenyika yakafa uye pakanga pasisina pokufamba achipinda kunze kweizvo nyika yanga yamugadzirira gehena asi heuno uya Mozisi muranda wakatendeka akakoshesa kushorwa kwakristu seupfumi hukuru hunodarika upfumi hwese hweijipita akasvika kumagumo erwendo ava mutana ane makore zana namakumi maviri okuberekwa akafamba ndokukwira mugomo uye aiziva kuti rufu rwainge rwave pamberi pake uye ndokutarisa kunyika yevimbiso zvino akatarisa aive parere parutivi rwake pange pane mutungamiriri wake dombo akatsika pamusoro pedombo zvino ngirozi dzamwari dzakamutakura ndokumuendesa mukubwinya kubwinya kwamwari muzvipfuva zvamwari nemhaka yei mushure nemakore mazana masere akanga achiri kunotungamirirwa nomutungamiri wake tinomuwana uko pagomo rokushandurwa akamira ipapo naEria vachitaura najesu asati aenda pamuchinjikwa mushure memakore mazana masere afa uyo waakakoshesa kuzvidzwa kweshumiro yake upfumi hunodarika mukurumbira wese wepanyika uye nemari yose yomunyika mutungamiri wake wanga achiri kungomutungamirira ini zvangu akatungamirirwa mutungamiri wake akamutungamirira nomurufu nemvuri yorufu akatungamirirwa kuguva mushure memazana emakore heunoi akamira zvakare nokuti semuhujaya hwake akanga asarudza utungamiri hwomweya mutsvene zita rake richava guru kana kusisina ejipita kana upfumi kana mapiramidhi ava guruva uye kana ijipita isisiri ijipita mozisi achange asisafi pakati pavanhu nokuti akagamuchira utungamiri hwakristu pane kuenda nekwakaendwa nechechi yake pane vamwe vakaita zvinhu zvimwe chete tarisai pana enoki akafamba namwari kwamakore mazana mashanu uye ipapo akanga ane chapupu chokuti akafadza mwari mwari vakanga vazviferefeta uye vakati hapana chikonzero chokuti ufe chingokwira kuno kumusha masikatano zvino akabva aenda kumusoro zvino Eria mushure mekutsiura vakadzi vaive vakagera misoro nezvimwe zvose sezvaakaita muzuva rake vana Jezebheri vaiva nependi pavari mushure mekunge anyatsa kuhana nazvo uye aita zvose zvaaikwanisa kuita naivo vaprisita vose vachimuchinyira nezvimwe zvose akafamba ndokudzika kurwizi rimwe zuva zvino kumhiri kwerwizi kwakanga kune mabhiza akanga akasungirirwa pagwenzi mhiri ikoko ngoro yemoto nemabhiza emoto akakwiramo akakandira ngoo yake une muprofita aimutevera aiuya shure kwake ndokubva aenda kumusoro kudenga akagamuchira utungamiri hweupenyu husingaperi nokuti akanga ari kristu aiva muna Eria hongu changamire chakanga chiri chii nditevere ini zvino munofanirwa kusarudza utungamiri wako munofanirwa kumusarudza chamwari tarisai muchiringiriro chamwari iro bhaibheri kuti muone pamuri usiku huno kanyaya yakadiki mumwe mwana mudiki imwe nguva aigara kumamisha akanga asati akamboona chiringiriro zvino akauya muguta kuzoona sisi vamai vake zvino vakanga vaine musha zvino misha yechinyakare yaiwanzova nechiringiriro pamukova andizive kana mchiri kuzirangarira kana kwete. Asi mukomana mudiki uyu akanga asati amboona chiringiriro, saka aitamba hake ari mumba. Zvino ndokubva atarisa akatarisa pakamukomana aka. Zvino akaninira ruoko, zvino kamukomana aka akaninirawo. Zvino akadhonza nzeve yake uye kamukomana aka kakadhonzawo yako. Ndokuramba zvichienderera mberi saizvozvo, akaramba achifamba achiswedera pedyo. Zvino ndokutendeuka achiti, amai, ndini uyo, ndini uyo. Unotaridzika sei iwe? Iwe uri kutevera chii? Takaitei? Unofanirwa kusarudza mutungamiri wako. Sarudza nhasi, iwe sarudza upenyu kana rufu. Sarudzo yako ndiyo ichareva magumo ako emunaziendana kuenda. Izvo zvaunosarudza, rangarirai Jesu akati, nditeverei ini. Zvino uri kukokwa manheru ano kuti udaro. Zvino kuti umutevere kuupenyu husingaperi, unofanirwa kuuya sezvaanoda. Ndizvozvo chaizvo shoko, kwete pachitendwa, kwete pamafungiro oruzhinji, kwete kuti mumwe munhu anofunga sei nezvazvo, asi pakuti Mwari vakati chii nezvazvo. Unoti, zvino hama Branham, ndinoziva mudzimai akangonaka, sokukwanisa kwake kwese anoita izvi. Ndinoziva murume akapinda nemune izvi, hapana zvandingaita nezvavakaita. Shoko raMwari. Iye akati, regai shoko rose romunhu rive nhema, uye rangu rive chokwadi. Unofanirwa kuuya sezvaanoda, kuuya nezvirango zvake. Shoko haugoni kuuya nemuchitendwa, haugoni kuuya nemusangano, haugoni kurisanganisa saizvozvo. Pane chinhu chimwe chete chaunokwanisa kuita, rigamuchire sezvaanoda, kuti unoda kufa kune zvauri pamwe nepfungwa dzako dzose, ugomutevera. Bvisa zvinhu zvose zvenyika ugonditevera. Ndinoziva kuti iyo mharidzo yakakwasharara inocheka hama, asi handina kuya pano kuzosarudza mharidzo yekuvanhu kungoedza kuvaita kuti vaimbe, vodanidzira, voshevedzera. Ndakamboenda kumisangano yemahedheni pavaiita zvinhu zvimwe chete. Ndine hanya noupenyu hwako. Ndiri muranda waMwari anofanirwa kuzopindura kuna Mwari rimwe zuva, uye shumiro iyo Ishe vakandipa yakazvisimbisa kakapetwa zviuru pamberi penyu. Rangarirai, Jesu akati, nditeverei ini, iteverei ini, isai zvamunazvo, munditevere. Zvino ndiwo nzira yoga yokuva noupenyu husingaperi. Ndiwo mushonga woga waakapa kumurume uyu, ndiwo waiva mushonga woga waakapa kuzvina bhizimusi uyu, ndiwo mushonga woga waanopa kuna ani naani zvake. Sarudzo yake anoita sarudzo yake yakakwana nguva dzose. Zvino tinofanirwa kutevera iye, ndiyo nzira yega yokuwana upenyu husingaperi. Saka utungamiri hwaMwari kuti tevera shoko renguva rakasimbiswa noMweya Mutsvene. Ngatikotamisei misoro yedu. Ndinoda kukubvunzai mubvunzo, uye ndinoda kuti murevese kwazvo. Ndinoda kuti hanzvadzi indiridzire ichi. Ndiri kunzwa mudzikinuri wangu achidaidza. Ndinoziva kuti kudainza aritari kwenguva yakare. Zvino hama, hanzvadzi, tizvatiri kuona, ingotarisai zviri kuitika nhasi. Zvino misoro yenyu yakakotamiswa, ingofungai pekanguva, tarisai zviri kuitika. Makaverenga here pepanhau vhiki yapfuura kuti murume uya wekuhingirand akati kudini kuti kugovererwa pamuchinjiko kwaJesu Kristu kwakange kuri kwenhema, zvakangorongwa pakati paPirato naye? Makaona here zvakataurwa nomudzidzi uya wezveufundisi hwekuAmerica? Akataura kuti Jesu akangokotsiriswa nesora remandireki. Vazhinji venyu vadzidzi vezveufundisi munozviziva. Kumashure uko muna Genesi zvaitaurwa nezvesora iri remandireki rinokuita kuti urare kunge wakafa, hana yako hairovi kwamazuva maviri kana matatu panguva. Uye pavakamupa vhiniga nenduru vakati rakanga riri sora remandireki, vakamuisa ikoko mubwiro. Zvino akarara imomo kwamazuva matatu, uye zvakadaro pavakaenda kumusoro ikoko vakamuwana achifamba-famba. Mungazvifungawo here izvozvo, vadzidzi vezveufundisi maseminari, kutenda kwekabanga? Zvino zvingaita sei? Kutangisa Bhaibheri rakati akazviramba, vakaisa vhiniga nenduru mukanwa make. Uye chimwe chinhu, kana zviri izvo, ko nemhaka yei vadzidzi vaya vakauya vakamuba? Nemhaka yei vakapa upenyu hwavo kuti vaurayirwe chitendero nokuda kwake? Uye ndokudonha vakazviona kuti vakanga vasina kukodzera kufa nemafiro akanga afa nawo. Vakasunamiswa nokuvaisa nerutivi pamichinjikwa nezvimwe. Zvino kana dai vainge vachiziva kuti aiva munyengeri, uye ivo pachavo vari vanyengeri, ko vangadai vakapirei hwavo upenyu hwavo nokuda kwake zvakadaro? Oh, muri kuona izuva rino renjere ratiri kurarama mariri. Dzidzo budiriro yehungwaru uye maitiro echimanje manje emuzuva rino zvose ndezvadhiabhori budiriro yehungwaru ndiyadhiabhori hongu changamire bhaibheri rakati zvakadaro budiriro ino yehungwaru ine rufu tichava nebudiriro yehungwaru yakadai here mune imwe nyika kwete changamire tichava neimwe mhando yebudiriro yehungwaru dzidzo zvinhu zvose izvi ndezvadhiabhori sainzi iri kuchayamisa zvinhu zvakasikwa ichigadzira zvimwewo onai zvava kuitai zvino kana vakadzi vechidiki Readers Digest rakati vhiki rakatevera mwedzi uri shure kwavapera ndinotenda kudaro Readers Digest rakati varume nevakadzi vechidiki vanodarika zera repakati nepakati madzimai asvika pakuguma kubereka vari pakati vemakore makumi maviri nemakumi maviri nemashanu okuberekwa chimwe zvechizvaro hapana chichange chiripo asi zvinenge zvava kutyisa kutarisa maona zvisikwa izvi zvichange zviri madera anosemesa tarisai imwe tarisai mweya wacho tarisai zvavamweya uri mukereke masanganiswa wakarodzaniswa nenyika inguva yakadini tizai vana tizai tizirai kumuchinjikwa uyai kuna kristu regai akutungamirirei apo takakotamisa misoro yedu maziso edu akavharwa uye ndapota kotamisa mwoyo wako panguva imwe chete uchadaro here ndinoda kukubvunzai mubvunzo unombonyatsozvitarisa here pachako kuna mwari uye unonzwa here kuti hausi paunofanira kunge uri panguva ino nokuti kubvutwa kunogona kuuya chero nguva munoona kuri kuuya kuchange kuine kana zvandataura nguva yapfuura zvirizvo kuchange kuine vanhu vanenge mazana mashanu mukubvutwa avo vapenyu vachashandurwa handiti zvitora chose chikristu pamwe chete vakatorike nevamwe vose pane vanhu mamiriyoni mazana mashanu onai vanozviti makristu zvino mumwe chete kubva mumiriyoni ndivo vanhu mazana mashanu pane vanhu vakawanda kudaro vari kushayikwa mazuva ose pasi rose avo vatisingagoni kuti vakaendepi munoona kuchauya uye hapana chaunotombozisiva nezvazvo vanhu vanoenderera mberi nokuparidza uye vachiti munoona zvose zvichange zvapfuura sezvakataurwa najesu vakati vadzidzi vakati sei vanyori vachiti vanoti Eriya anofanirwa kuuya kutanga iye akati akatouya kare uye hamuna kumuziva asi vakaita kwaari izvo zvavakati vachaita unoziva kuti hauna kumira zvakanaka namwari uye unoda kurangarirwa mune kuna mwari kuti mwari agadzirisa mwoyo wako kuti unge wakaita zvakanaka namwari ungazvininipisa here iko zvino muchinguva chino chakanyarara simudza maoko ako handina basa kuti ndiwe ani munokwanisa kuzviita here munoti ndichasimudza maoko angu kuna mwari mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei wakatarisa here muchiringiriro ndinokukumbira nemuzita rakristu wakatarisa here muchiringiriro chamwari
Behold my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee. And he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power. And he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day. and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee.
Ndinoda kukubvunzai chinhu chimwe chete. Vangani vari muno maPentecost? Simudza ruoko rwako. Vari maPentecost? Chaizvo izvo. Mumwe nemumwe wenyu. Zvino vangani muno umu anozviti maKristu? Simudzai maoko enyu. Chero kwese kwauri anozviti muKristu. Munoziva here kuti Bhaibheri rakataura nezveizvi kuti izvi zvichazoitika? Kunyange izvi zvakaitika mutestamende yakare, apo pavaisaziva kuti vodini, kuti vaikwanisa kutiza sei vachibva pakupambwa pakanga kuri kuuya mweya wakawira pane mumwe murume. Zvino ndokuprofita, ndokuvaudza pekunosangana nemuvengi uye nemaitiro acho kuti vakunde muvengi. Makanga muri mutestamende yakare zvimwe chete neitsva. Zvino mumwe munhu anogona kuti murume uyu zvanga zvisiri izvo, asika ko kana zvanga zviri izvo unoti ndakambozvinzwa izvi kare, asi ko kana izvi zviri izvo, muri kuona ndinotaridza zvino kuti imo muno mune vazhinji vanoda shanduko yemwoyo. Kana uri mweya mutsvene wekutaura, pane zvinhu zvinofanira kuitwa. Saka zvino zvava kwauri sezvandingori ndisina chimwe chandingakumbira asi kuti ropa renyu rakadeurirwa ini, uye kuti imi mandirayira. Ndizvo izvo zvaakudanira ipapo kwamuri. Gwayana raMwari, ndichabvisa mwoyo uya wakasindimara. Zvino ndoisa mwoyo wenyama mauri, uyo uchazvipira kwandiri. Maona, uyai sezvandingori imi muchagamuchira. Ungaita sarudzo yako here usiku huno? Unogona kuita imwe yezvaunoda kuita. Chenesai. Unoti ndakambozvinzwa izvo kare, asi kunogona kunge kuri wokupedzisira kwako kuzvinzwa izvi. Nokuti vimbiso yenyu ndinotenda kudanidza paaritari kwakare, hakuchafambirana nanhasi, asi Mwari achiri kungofamba makuri. Hamusi kuunzwa uchifamba pamuri kereke. Ndauya. Fungai nhasi, mwoyo yava kuomarara sedombo, yakazadzwa nenyika, vasina hanya nhengo dzekereke. Vanodziya kunge jaya mufumi uya aitonga, uye vasingazivi kuti mweya mutsvene mukuru wakanwira uchigogodza pamukova muzera rino reraodhikiya. Uyo anonzwa inzwi rangu choko ozarura mwoyo wake, ndichauya kwaari ndigoshushura naye. Zvino mweya uchitaura nemuhama iyi nguva iki yadarika, wati ndichabvisa mwoyo wedombo mauri ndokupa mwoyo wenyama, uyo wakapfava kuna Mwari. Onai zvazvaita iye zvino, dzangova njere manyawi. Maona, kwete mwoyo wakapfava wakazara norudo nekutapira kuna Kristu. Hamudi mhando yemwoyo wakadaro here? Muchandotarisana sei naKristu nekumuziva zvenjere? Munofanirwa kugamuchira upenyu husingaperi, rakadeurwa gadziriro yakaitwa kuburikidza neropa. Uye imi marayira akaitei? Akadeura ropa rake. Zvino ava kukurayira, huya kwamuri. Kwayana raMwari, ndauya, ndauya. Regai muKristu mumwe nomumwe, tingosimudza maoko edu tinyararire zvino tinamate. Mwari, ndapota Ishe, batai zuva rino ratiri kurarama. Rakaoma kwazvo Baba. Satani aita zvakawanda kuvanhu, mwoyo yavo yaomarara sedombo. Mweya wenyu unotaura pachena, Shoko renyu rinouya mberi rosimbisa asi chiitiko chemumbiri yakare chokuzvarwa patsva vava zvapinda mumasangano zivo yenjere umhanzi wakanyanya kudanidzira kwakanyanya nokungoenderera mberi kwakanyanya asi chaizvo izvo mwoyo uya wenyama mweya uya upenyu huya husingaperi hahuchawanikwi mukereke zvachose mwari zvinogodora mwoyo wangu uye inimi mutadzi akaponeswa nenyasha dzenyu zvinondiita kuti ndinzwe zvakashata baba kuona kereke yamakafira kereke yamuri kuedza kudzikinura ndinofunga nezvechiratidzo chamuchangopa pamusoro pekereke iyayo muunited states neyedzimwe nyika yairatidzika zvinonyangadza zvakadini zverock and roll yevanhu vasina kusinira asi pamwewo pai ndakaona kuchiuya imwezve yakaropafadzwa ndinonamata baba kuti kana uyu weavo vari pano manheru ano akatemerwa kuupenyu kana kuti anoda kuugamuchira kuti ino ndiyo ichava nguva yavachazviita zviitei ishe pwanyai mwoyo yematombo zvino mwoyo wakare wenyika uye kana vachida rugare vachida chimwe chinhu chinogutsa chimwe chinhu chinopa kugutsikana dai vagamuchira utungamiri hwakristu usiku huno kuvatungamira kuru rugare runodarika kunzwisisa kwose mufaro usingatauriki uye wakazara nokubwinya kunyange chimwe chinhu chokuti rufu pacharwo harunga kuvadzi zviitei baba zvino takasimudza maoko edu handizivikana vangani vari muno muchivakwa zvino vanoti ndichasimuka zvino handina hanya nokuti ndiani akagara pedyo newe ndimwari ari kutaura newe zvino unonyatsa kuda kuva mukristu wemazviro kwazvo maona chero chinhu chichange kunze kwekuti kunenge kuri kungotevedzera ndikatosvanda buda hangu kunze ndinogara munyika ndotenda kuti unodarowo zvakare zvino tingozviongorora neshoko nemharidzo ongorora kuti mukristu chaiye anofanirwa kunge akaita sei akakwasharara ane rudo kwete mumwe wechikristu chechimanje-manje ichi nokuti chakapfava zinyekenyeke chiri kutandadza chaora chemasanganiswa onai hachisi chikristu chaicho kurarama nechero nzira uye uri nhengo yekereke haudi here kuyanana kuya kunotapira nakristu mweya mutsvene kuti uri kwanirana kwemumwoyo wako ushoko ugofamba uchikwira muna kristu kana uchizvida izvozvo uye uchishuva mwari kuti vaone kumira kwako manheru ano chaimo muboka rino revanhu kana ungazviiti unoti pane zvazvinoreva here ama Branham hongu chokwadi zvinodaro kana ukandinyara pamberi pavanhu ndichanyarawo newe pamberi pababa vangu pamwe nengirozi tsvene asi uyo anondipupura uye achindimiririra munyika ino ndichamumiririra munyika iyo ndichamupupurira pamberi pababa vangu zvino zvisinei kuti ndiwe ani mukadzi murume mukomana musikana chero uri ani mukristu kana asiri mukristu mushumiri mudhikoni chero izvo zvauri kana ukangotenda nomwoyo wako wose weka nguva uye woita izvi zvakadai usiku huno kungoita kuti mwari vazive kuti uri kurevesa mwari zvinotarisa ndiri mupentecost ungadaro ndiri zvakati kana chero zvaungava ndinopupura kuti ndinotamba mumweya asi hama Branham ndafunga kuti chero tichingova naizvozvo tinawo iwe hauna kana uchitenda kuti ndiri muprofita wamwari teerera mashoko angu maona ndiko kunyengera kwezuva rino bhaibheri harina kuti here zvichange zviri pedyo pedyo zvokuti zvainyengera vasanangurwa dai zvaibvira vasanangurwa zasi mumwoyo asi kana wakatamba mumweya asi uchingova nezvinhu zvemunyika pane chakatsveyama kana uchitaura nendimi pauro akati ndinogona kutaura nendimi dzavanhu nedzengirozi asi ndisina kana kumboponeswa mhando dzose onai ndinogona kuita manyawi ose ndinogona kuva nokutenda ndinogona kuparidza vhangeri ndinogona kupa zvose zvandinazvo kuti ndipe chokudya kuvarombo ndinogona kuenda neshoko kuminda echimishinari mhiri asi zvakadaro handisi chinhu maona ndeumo mukati mumukati hama iwo mweya wako unokwachuka kana wafa unobva waenda asi munhu wako womukati anorarama maona zvino zvitarise pachako pachokwadi uri mukristu chaiye here wemubhaibheri wakazara nerudo rwamwari munorangarira bhaibheri rakati mumazuva okupedzisira kana nguva iyi yava kuitika iye akati ngirozi yokuisa munembo yakaenda nemumakereke ikaenda nemuguta uye ikaisa chisimbiso pane avo chete vaigomera nokuchema nokuda kwezvinyangadzo zvaiitwa muguta ndizvozvo here Ezekieri 9 tinoziva kuti ichokwadi ngirozi yokuisa munembo yakaenda ikaisa munembo pamisoro yavo pahuma ndokuvasimbisa avo vaigomera nokuchema. Mumashure maizvozvo, kalangirozi dzaiuraya kubva kumativi mana enyika dziri kuuya izvozvi, tiri kuona zvichiuya, hondo dziri kuuya, dzichauraya nyika yose. Hapana tadzaitadza kubata kunze kweavo vane munembo. Zvino, tinongai, mwoyo wake une hanya here kwazvo here navatadzi, uye munzira yezviri kuitwa nekereke navanhu kusvika unotura befu pamwe nokuchema pamusoro pazvo masikati neusiku. Kana zvisina kudaro, ndinoshamisika. Ndiro gwaro. Haungosimuka here uye woti, Mwari vanodikana, handina kumira nokuti hama Branham vadaro, asi ndanzwa shoko ravo ndichitaura izvozvo, uye ndichaita izvi. Kwamuri Ishe, ndinomira. Ndine zvandinoda Ishe, mungandipewo here zvandiri kuda usiku huno pano panzvimbo ino? Ndinomira. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Ndine zvandinoda. Ndinoda kuti mundinzwire tsitsi. Mwari vakuropafadzei. Ndinoda kuva mhando yomukristu uyo. Zvinorangarirai munhu akamira pedyo newe ari muchinhano chimwe chete chauri. Ndinoda kuti utandavadze ruoko wobata ruoko rwavo woti, hama hanzvadzi, ndinamatireiwo iko zvino. Ndinoda kuti mundinamatirewo. Ingozvitaura nokurevesa kwese kwechikristu. Ndinamatirewo. Ndinoda kumira zvakanaka pana Mwari. Ndinamatirewo. Ndichanamata kuti Mwari vakupe mukana wacho. Ndinoziva kuti tiri hatichagari pano kwenguva yakareba. Mazviona, tava munguva yokupedzisira. Vose vanozvitenda itai ameni. Tava, hapana chasara. Zvinhu zvose zvaenda. Makereke ava kuenda kuEcumenical Council. Nyika yave, tarisai apa. Munoziva here kuti Ishe vanotii kubini nezveLos Angeles? Nenzvimbo idzi kuno yaenda. Muchiri kurangarira here zvandakakuudzai? Angaite makore maviri adarika kuti kudengendeka kwenyika kuchauya muCanada, kumusoro kuno uku Alaska. Ndiri kukuudzaiwo zvakare kuti Hollywood neLos Angeles zviri kutsvedzera munyanza. California waparara, kwete California yoga, asi iwe nyika waparara. Kereke, kunze kwekunge wagadzirisana naMwari, waparara. Ndizvo zvinotaura Mweya Mutsvene. Makambonzwa here ndichishandisa zita iroro kunze kwezvinozoitika? Ndiri kukubvunzai, mandiziva kwemakore makumi maviri, ndakambokuudzai here chero chinhu muzita raIshe kunze kwezvakaitika? Kana zvose zvandakakuudzai kuti zvichaitika zvakaitika, itai ameni. Maona, ndiri kukuudzai, ino ndiyo nguva yacho. Chivai munogadzirisa henyu tese hedu. Zvino regai mumwe nemumwe anamatire mumwe. Mwari vanodikana, takamira pano usiku huno vanhu vari kufa. Meso edu akatarisa kunyika, huruva, chinongo, matipa mharidzo iyi inocheka Ishe. Tinoona muenzaniso wevarume vaviri, mumwe wavo ari munhu anonamata, aienda kukereke asi achiramba utungamiri hweupenyu husingaperi. Zvino mumwe akaramba kukurumbira wepanyika akatendeukira kuupenyu husingaperi. Uye tinoona zvinhanho zvavo vari vaviri usiku huno sezviri muBhaibheri. Mupfumi ari mukutambudzika, uye Mozisi ari mukubwinya. Baba, tinoda kuva saMozisi. Tinoda kutungamirirwa nemwanakomana wenyu mutsvene, Jesu Kristu, kuupenyu husingaperi. Upei kumwoyo yedu usiku huno, Ishe. Parurai muchibvisa mwoyo wakare wakaomarara wedombo. Isai matiri mwoyo mutsva, mwoyo wenyama, mwoyo wamunogona kutaura nawo pamwe nokushanda nawo. Uye isu hatizovi vanozvitutumadza kana kusiyana. Dai Mweya Mutsvene ukasabva Ishe, dai wauya wagadza vanhu ava. Taurai navo, bvarurai kuda kwavo kwakaomarara kwedombo. Zvino mugoisa kuda kwaMwari. Ponesai munhu wese, Baba. Tipewo rudo rwenyu. Tisvitsei panzvimbo, Ishe, pokuti tibve pane chikamu chemamanyawi kusvika pane chikamu chaicho chakasimba chemazviro kwazvo. Chikamu chinonzwikwa kubva pamwoyo. Udzamu hwemweya, upfumi hwaMwari, umambo hwemweya mumwoyo medu. Zviitei, oh mutungamiri mukuru, Mweya Mutsvene mukuru, musati maenda muchatenga nekereke yenyu. Oh Mwari, regai ndiende, Ishe, musandisiya kumashure. Jesu, regai ndiende nemi, Baba. Handidi kugara panyika pano ndichiona matambudziko aya achiuya. Handidi kugara pano mukupenga uku. Handidi kumira pano kana kuonekwa kwezvinhu zvinotyisa. Vanhu vava kurasikirwa nepfungwa dzavo. Tinoona vanhu vachiedza kuita sezvikara uye nokuratidzika sezvikara, uye madzimai achiedza kuratidzika semhuka vaine pendi kumeso kwavo. Tichiziva kuti zvinhu izvi zvakanzi zvichaitika kuti zvichadaro vachapenga kusvikira mhashu dzichasimuka dzine vhudzi sere madzimai kuti dzishungurudze madzimai nemazino akaita seshumba uye nezvinhu zvamakataura chinhano chepfungwa dzevanhu dzinenge dzaenda zvachose tinozviona zviri kuumbika zvino ishe tibatsireiwo kudzoreredzei kupfungwa dzakakwana dzajesu kristu ishe wedu o mutungamiri mukuru weupenyu husingaperi tinogamuchira vimbiso yenyu usiku huno baba ndinokumbirira vanhu ava ndinokumbirira mumwe nomumwe wavo nemuzita rajesu kristu ishe ndinonamata kuti kristu mwanakomana wamwari achauya mumwoyo yemumwe nemumwe wedu ishe mukutiumba pamwe nokutiita zvisikwa zvitsva muna jesu kristu zviitei ishe mwari tinokudai tinoda mazvibatiro edu shanduko yedu iuye matiri kuti tigone kuva vana venyu tinzwe mweya wenyu uchifamba mumwoyo yedu ishe uchitinyevenutsa nokutiunza pakucherechedza zera rino rekupenga ratiri kurarama mariri zviitei mwari kana tichiona vakadzi vechidiki vakabatwa mudandemutande radhiabhore varume vechidiki pfungwa dzakatsveyama vana vasingakwanisi kusiya mbanje kuputa midzanga vachinwa unzenza idheni rasatani mwari zvakakutorerei makore zviuru zvitanhatu maererano nebhaibheri kuvaka idheni zvino makaisa mwanakomana wenyu nomudzimai wake imomo mwenga wake kuti vaitonge zvino satani akauyamo akaitsveyamisa ane makore zviuru zvitanhatu zvino akavaka idheni yake yenjere kubudikidza nesainzi nedzidzo uye nezvinonzi ungwaru uye akaivaka huva mvonga mvonga yerufu o mwari tidzoserei kuidheni rakare ishe uko kusina rufu uko kusina kusuwa zviitei ishe tinomira takazvininipisa takamirira adhamu wepiri kuti avinge mwenga wake tiitei chikamu chake baba tinonamata nemuzita rajesu ameni unoda mwari here unogona kunzwa unoona here zvandiri kuedza kukuudza kana uchigona kunzwisisa ingosimudza maoko ako oti ndinonzwisisa zvamuri kuedza kutaura unoona here kupenga kwezera rino onai kuenda paraita hapasisina kana kufunga kwakanaka pakati pavanhu zvachose kwapera varipi vedu nyangwe vatungamiri tarirai vatungamiri vedu venyika kana vachida communism regai vave nayo chero chinodiwa navanhu regai vave nacho varipiko vana Patrick Henry vedu vana George Washington vedu varipi vatungamiri vedu vanomira nezvitevedzwa zvakanaka hatichisina ivavo zvachose aripi makereke edu vashumiri vedu vanongotora vanhu kwenguva shoma kana kupinda vojoina kereke uye voita izvi kana kuva netumanyawi kana zvimwewo varipe varume vaya vamwari vaprofita vaya vanonyatsomira uye voedza kusvibisa kuzvidza zvinhu zvose zvomunyika varipi varume vaya vakatendeka vari kupi kwacho vapfava uye kubudikidza nezivo yekushandisa njere nezvimwe kusvika pavachisipo pano zvachose o mwari tinzwirewo tsitsi zvinhu zvinoonekwa izvi zvinotyisa zviri kuuya panyika unogona kuona vanhu vari kupinda sei mazviri kupenga asi kana chinhu ichi charova kereke inenge yaenda mwari regai tiwanikwepo ndiwo munamato wangu kumunhu mukuru wemweya ari muchivakwa muno manheru anhu kristu mukuru achine upenyu husingaperi ndinokukumbirai kristu ndiri pano nemaziso angu akavhurika ndakatarisa kereke iyo yamakadzikinura neropa renyu mwari sarega mumwe wedu achirasika tinoda kumira zvakanaka nemi saka tigezei o ishe kubva mukusarurama kwedu kwose bvisai zvivi zvedu nezvose takakuona muchipodza varwere vedu kunyange kumutsa vakafa vedu kudzoka kuupenyu kuburikidza nomunamato uye takaona zvinhu zvose izvi zvichiitika baba zvino tidzosei isu kuupenyu pamweya tidzosei mukuziva upenyu husingaperi kubudikidza nakristu jesu zviitei baba ndinozviisa zvose kwamuri nemuzita rajesu kristu kusvika tasangana kusvika tasangana kusvika tasangana patsoka dzaJesu kusvika tasangana tarisai kwaari rega atinyevenutse tasangana Mwari ave nemi kusvika tasangana zve tisimudzei maoko edu zvino kusvika tasangana kusvika tasangana hama salano chere mumwe ari kutevera kwete mwari vakuropafadzei.